Zvino, mushure usiku wapfuura, tose takangozara. Ndanzwa zvapupu zvakanaka nhasi zvevazhinji vakagamuchira mweya mutsvene. Uye tiri kufara nazvo. Tinofara kuva nahama Graham nesu. Usiku huno, mumwe wevatinobatirana pamwe pano anobva patabhanakeri, mufudzi wechechi yeutsvene kumusoro kuyutika. Nehama Jackson vakange vari pano usiku wapfuura. Ndinotenda kuti waiva kana kuti vari kumashure uku muungano pane imwe nzvimbo zvino. Mumwe munhu ati mune hongu ndinoona hama Jackson kumashure muungano zvino uye hama Radio vari pano usiku huno here? Ndemumwe wevatinobatirana pamwe navo wedu kunze kuno pa62. Tinofara kuva navo muno uye pamwe nevedu. Hama Pat nedzimwe hama dzose idzi tiri neumwe muungano tinofara kuva nemimwe wose pano usiku huno. Zvino dai ndaida kururamisa nyaya yacho, ndaiunza vamwe vavo vaparidzi vakanaka kumusoro kuno kuti vataure nemi, nekuti ndashoshoma nekungova nenguva yakakura yakadaro usiku hwapfuura. Zvino mudzimai wangu ndiye mugadzirisi wangu. Munoziva hama zvandiri kutaura pamusoro pazvo. Akati vanhu kumashure usiku hwapfuura vaisakwanisa kundinzwa nekuti ndaitaura mune chinhu ichi. Uye zvino ndisati ndatanga, ndichaedza chimwe chinhu. Zvino handizivi kana zviri nani. Zviri nani here kumashure shure uko? Kana kuti izvi zviri nani here? Izvi zviri nani here? Zvino mudiwa, ndiyo nguva imwe chete yandine chinhu ndichipesana newe. Zvino vanoti zvava nani, zvakanaka. Ini zvangu. Uye mudzimai, ichocho chakanaka, nekuti yange yava nguva refu ndisati ndambowana chimwe. Kazhinji ndiye anogara achireva zvinenge zviri izvo. Saka zviro kwazvo tanga tiri kuva nenguva yakanaka kwazvo pashumiro idzodzo dzehusiku hutatu. Ini ndakadaro. Uye zvino matepi ose kunze kwehusiku hwapfuura. Ndakafonera hama God ndikavaudza kuti vauye kuzotora tepi yepatabhanakeri. Asi zvakaitika kuti ndakanzwisisa kuti Billy Paul akatora motokari yavo uye aive aenda, saka tepi haina kutorwa semazivire angu. Saka takaipotsa. Ndaida kuichengeta muchechi kuitira mumwe munhu anotaura zvatinotenda. Zvino usiku huno ndichataura pamusoro pemusangano mukuru. Kana ndikakwanisa kupedza mibvunzo nenguva. Uye zvadaro mangwana mangwanani ishumiro yekupodzwa. Zvino tichanamatira vanorwara. Nokudaro hatigoni kupakana kungoenda tichiti zvino ndichakutorai imi nemi izvozvo zvinenge zvisina zvakanaka. Asi tinopa chitsama chemakadhi, uye pane imwe nzvimbo pane makadhi iwayo ndinodana mashoma kupuratifomu. Uyezve kana mweya mutsvene watanga kuzarura, zvino unobva waenda nemuungano kunotora vanhu vari muungano kuitira shumiro yekupodzwa. Uye zvakare mangwana mangwanani ndichange ndichitaura Ishe vachitendera shumiro yekupodzwa isati yaitwa. Ndinoona mudzimai wangu achiseka. Mudiwa, hausi kundinzwa zvachose here? Uri kundinzwa. Saka zvakanaka, agara kumashure shure chaiko zvino. Kana zviri asingandinzwi anozunguza musoro wake. Iwe handisi kukunzwa. Saka zvino mangwana usiku ishumiro yekuvhangera pamwe neshumiro yerubhabhatidzo rwemumvura. Uye ipapo ndichingopedza kuparidza mangwana manheru tichazarura maketeni tigova nerubhabhatidzo rwemumvura pano mangwana manheru. Kana ishe vachitendera mangwanani ndinoda, kana kuti mangwana manheru ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo chiratidzo chakapiwa. Uye zvakare kana tiri pano usiku hwechitatu, kana ishe vakanditendera kuva pano chitatu manheru, ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo chekuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva uye tauya kuzomunamata. Zvino ndepaya tave kuda kusvika pausiku hunoteverwa nezuva rekrisimusi. Uye zvadaro pakarepo mushure mekrisimusi ivhiki rezororo rekrisimusi, ndipo patinotora tsamba dzose hama Mesia nevamwe kazhinji vanodziburitsa dzose uye nodziwaridza dzose pachena. Zvinotonamatira tsamba idzodzo uye tokumbira Ishe kuti vatitungamirire kwese kwacho pasi rose kuti change tichienda. Zvino vari veChristian businessmen vane kwakawanda kwazvo kuchange kuri kuFlorida izvozvi kumusangano wavo. Ndichabva ikoko ndoenda kuKingston zvino nekuHaiti uye ndodzika zasi kuPuerto Rico muSouth America. Ndodzoka nekumusoro ndichipfuura nemuMexico. Asi ishe vanoita sevari kunditungamirira kuNorway. Handizivi kuti sei, munoziva bhuku diki rinonzi Murume akatumwa kubva kuna Mwari. Ndiro rine mabhuku akawandisa echinamato rakaburitswa kuNorway. Zvifungei, zvakaitwa naShe ikoko. Zvinopandaiva ikoko, havana kundibvumidza kuti nditurike maoko pamusoro pevanorwara. Ndaiva kwokwe husiku hutatu, zvino havana kundibvumidza kuti nditurike maoko pamusoro pevanorwara. Saka munoona zvinogona kuitwa naMwari. Mhomho yevanhu yakanga yakakurisa zvekuti vakatora mapurisa aive akatasva mabhiza votasva vachibvisa vanhu kubva mumigwagwa kuitira kuti ndigone kusvika kunzvimbo kwacho. Zvino handina kuturika maoko pane vanorwara. Ndakavanamatira zvakadaro ndikavaita kuti vaturike maoko avo mumwe pamusoro pemumwe. Saka hongu chokwadi ndichadaro ipapo. Zvino mangwana mangwanani, zvino husiku huno, pamwe tichangopinda mumibvunzo iyi nekuti tine imwe yakanaka chaizvo uye handizivi kuti ishe vachatichengeta zvakareba sei tiri pairi. Uyewo mangwana mangwanani kuda Billy Paul, Jean kana Leo, mumwe achange ari pano kupa makadhi ekunamatirwa na 8 kusvika 8:30. Zvino vanhu vanogara kunze kweguta, regai ndizvitaure zvakare kuitira kuti musakanganwe. Kana muchida kuuya mumutsara, tingada kuti tiwane vanhu vanogara kunze kweguta kana zvichigoneka. Zvino dzimwe nguva muno muchechi tinosvika panguva yavanoti, saka tinotora vanhu vanogara kunze kweguta tovaunza. Mumwe munhu anoti, saka ndanga ndisingazive zvanga zvisina kumira zvakanaka pavari. Vangangova vari kutaura chimwe chinhu chisicho. Zvino votora vanhu vemuguta voti, oh, ungangodaro maivaziva. Saka vanobva vati, zvakataurwa kuti, saka ndinokuudzai makadhi ekunamatira. Zvino ko avo vasina makadhi ekunamatira uye kwaiva zuva nezuva apo. Matii, ndimire kure zvishoma nemaiki here? Saka munoziva ndinowanzoparidza ndiri pakati penzira. Saka pamwe ndichangozvitora zvakaita sekudaro. Zvavanani here? Zvavanani, zvakanaka. Ndinokuudzai zvazviri, muchina wedu wokukudza inzwi haunyatsoshandi zvakanaka pano, haunyatsoshandi zvakanaka. Uye hatisi kuedza kuva zviri nani zvino nekuti tinoda kuti tabhanakeri itsva itovakwe izvozvi. Uye ipapo ndipo patinenge tava nenzvimbo yakawanda. Maona, kana tikagona kuuya pano uye totambanudza nzvimbo ino kuti ikure zvishoma, toisa dzimwe nzvimbo uye togadzirira misangano patinoiita pano. Uye zvino rangarirai, mangwanani vakomana mumwe kana vatatu vavo achange achipa makadhi pakati pa 8:30 kana kuti 8 na 8:30. Zvino pamukana wekuti munhu wese agare pasi. Uye ndaitaura pamusoro pekuti vanopa makadhi sei tichizviita ndezvekuchengetedza urongwa. Maona, zvino ko kana ndikauya muno seizvozvi, zvino ndoti itai kuti mudzimai uyu nemurume uyo nemudzimai uyu. Maona, izvozvo zvinobva zvaita sekunge izvozvo zvinobva zvaita sekuoma. Maona, uye zvakare kana uka nguva zhinji ndakaita izvi. Zvino kana vasina kuwandisa mangwanani, ndingangoita zvimwe chetezvo. Ndinoti vanhu vangani pano vanobva kunze kweguta vane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka neni? Simukai, hama Mesia, muri kuuya kuzondinunura? Muchandibatsira here? Oh, muri kuuya? Ari kuuya kuzozvinunura. Ndataura nemusikana wenyu nhasi, zvino munotofanira kuva makanaka kwazvo kwandiri. Maona, zvakanaka. Zvakanaka izvi. Ndinoyemura ushingi ihwohwo, hama Leo. Kana zvisina kunaka, ngatizviitei zvimire zvakanaka semaziviri atinoita kuti zviite zvakanakisisa sezvatingagona. Saka zvino tingobvunzai vanhu vanogara kunze kweguta kuti vasimudze maoko avo pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka navo. Uye ndomira ipapo ndochishanda nemunhu mumwe chete kusvikira Mweya Mutsvene watanga. Zvino wotora ungano yose. Vangani vakanga vari pano pavakaona zvichiitwa muno? Chokwadi, maona, Maona, saka, hazvina basa kuti inzira ipi. Zvinongori, zvoda kuti murangarire izvi. Uye ndichaedza kupinda mazviri mangwanani zvakare. Vemarudzi, vhangeri rakapiwa kwavari. Ivhangeri rekutenda, kwete remabasa zvachose. Maona, uye zvandakataura usiku hwapfuura. Mweya mutsvene pawakadonha paPentecost, pavakaenda zasi kumaJudha, mabasa 19:5. Vakatoturika maoko pamusoro pavo kuti vaugamuchire. Zvino pavakaenda zasi kuvaSamaria, vakatoturika maoko avo pamusoro pavo. Asi pavakauya kune vemarudzi, kumba kwaKonerio, Petro achiri kutaura mashoko aya. Hapana kuturikwa maoko. Musikana mudiki paakafa, mwanasikana waJairos, mupurisiti, akati, huyai muturike maoko pamusoro pake, zvino achararama. Asi, mukuru wezana muRoma, murudzi, akati, handina kukodzera kuti muuye mumba mangu, taurai shoko. Ndizvozvo, maona, mudzimai, muSirofenike, muGreek, chaizvo chaizvo, ndizvo zvaaiva, apo. Iye, apo Jesu akati kwaari, akati, hazvina kufanira kuti ini nditore chingwa chevana, ndigochipa kuimbwa. Akati, ichokwadi ishi, asi imbwa dziri pasi petafura, dzinodya mafufu evana. Akati, nekuda kwekutaura uku, diabore, asi yamwanasikana wenyu. Taura zvinhu zvakanaka zvino, taura chimwe chinhu chakanaka pamusoro pemumwe munhu, taura pamusoro paJesu, taura chimwe chinhu, chakavimbika, chimwe chinhu, chemazviro kwazvo. Ndiyo nzira yekudzinga madhimoni. Haana kumbobvira akati, haana kumbobvira akanamatira musikana uyu. Haana kumbobvira akataura chinhu chimwe pamusoro pekupodzwa kwake. Akangoti, nekuda kwekutaura uku, nekuda kwekutaura uku. Hati right, rimwe zuva, haana kumbokumbira chimwe chinhu. Aiva, akangogara ipapo, asi akataura chinhu chakafanira. Chakafadza mweya mutsvene. Uye mweya mutsvene wakapindura ukati, Hati, kumbira chero chinhu chaunoda, chero. Chauinacho, uye, chaunoda, uone kana, zviri zvemazviro kwazvo, kana kuti kwete. Kumbira chero chinhu, kupodzwa kwemunin'ina wake, akaremara, akange akakokonyara, zviuru gumi zvemadhora, zvinomuita kuti, asachere zvikono izvozvo, miri uku, umandara, odzoreredzwa, kumutumbi wake, usiri kutarisika zvakanaka. Chero chaunoda, kukumbira, chikumbire izvozvi. Kana, ukasauya kuzochipa kwauri, izvozvi, zvino ndiri muprofita wenhema. Ichocho, ichocho ende chimwe chinhu, handizvo here? Jesu akati, taura kugomo iri. Uye, makanzwa pamusoro, pezvakaitika. Ndiyo shumiro yatiri kupinda mairi. Tava kumberi mberi kwenzira zvino. Munguva pfupi, kuuya kwaIshe Jesu. Uye tinofanira kuva nekutenda kwekubvutwa muchechi inogona kushandurwa kamwe kamwe mukubhaira kweziso kuti ibude kana kuti hatizoendi. Asi musanetseke, kuchavako, kuchavako. Zvino kana simba rechechi ino rasimuka, richaunza hama dzayo. Simba rechechi iyo rinosimuka, richaunza hama dzayo. Simba rechechi iyo richaunza dzimwe hama. Zvino kuchazova nerumuko rwevazhinji. Uye tiri kurutarisira. Zvino musakanganwe makadhi ekunamatirwa mangwanani na 8 o'clock kusvika 8:30. Zvino ndinovabvunza chero vanenge varipo. Zvino vobva vangorega kupa makadhi. Zvino vodzokera kumashure vonogara pasi. Maona, nekuti vanozenge vapa ose zvichida. Panguva iyoyo zvakadaro, kana vatichakwanisa kutora kubva ipapo pane imwe nzvimbo, vakomana vachasimuka vosanganisa makadhi ose pamberi penyu. Zvino kana uchida rimwe, uchida rimwe, kana chero chimwozvi chakadaro. Zvino pandinopinda ndichangu, chero papi Ishe vanotaura kuti nditangire kudana. Zvino kana vakati usadani zvachose, handizovadani zvachose. Maona, chero zvazvingava. Uye ndiri shumiro iyoyo yave kuita ichipera zvakadaro. Pane chimwe chinhu chakadarika pakukura chave kupinda. Rangarirai, ndipo apo nguva imwe neimwe pazvakataurwa papuratifomu ino kana kuti papurupiti ino, uye hazvisati zvambokundikana nazvino. Munorangarira here shumiro pamusoro peruoko? Makaona here zvayakaita? Ifungu yemoyo, makaona here zvayakaita? Zvinotarisai iyi, taura shoko, uone zvarinoita. Maona, ndakakuudzai pano makore akapfuura, chechi, ndiri kutaura kutabhanakeri. Makore akapfuura, makore matatu kana mana akapfuura, chimwe chimwe chaigadzirira kuonekwa, chiri kugadzirira kuitika. Zvino hechinoi chiri pano zvino chichioneka, kuve chiri kuzviumba pachezvacho. Zvino tinotenda nekuda kwaizvozvo. Oh, tinotenda sei, tiri kungofara. Zvino tine mimwe mibvunzo yakanyanya kuoma kwazvo pano uye tinoda kubva tapinda mairi mumwe munhu atarisa mabhuku ose aya andange ndinawo ndikati saka munhu akangwara anongoda rimwe asi handisi munhu akangwara ndinotofanira kuva nemazhinji awo ekutarisa maari saka rino ndiro diaglot uye iri ibhaibheri uye iri ndiro konikodhenzi saka iri changokumbira ishe kuti vatibatsire nekutitungamirira kupindura mibvunzo iyi maererano chaizvo nekuda kwavo kwamwari pamwe neshoko ravo saka zvino vatikotamisei misoro yedu kwechinguvana kuitira munamato ishe tinokutendai zvichibva pakadzika chaipo pemwoyo wedu nezvamakatiitira mune uhwu usiku hutatu hwekupedzisira nekuona vashumiri vachisangana kumashure uko mukamuri uye vachikwazisana maoko nekutenda kwakavandudzwa nenhano itsva yekutora vachiridza runhare uye mwoyo yedu ichifara nevanhu vachigamuchira mweya mutsvene mushure mekunge vange vaona shoko renyu kuti rinotaura sei nhano kuti unogamuchira sei mweya mutsvene wenyu tinotenda zvakanyanya nokuda kwaizvozvo ishe munoita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kwatiri nekuti tiri vanhu vari nyore uye tinonamata mwari kuti muchatiita zvachose kuti tigare tichizviita vanhu vari nyore nekuti zviri ndiyo mhando inozvininipisa ichasimudzirwa uye uchenjeri hwenyika upenzi kuna mwari zvakafadza mwari kuburikidza neupenzi hwekuparidza kuponesa avo vakarasika uye zvino baba pane pano yandiinayo mibvunzo yakawanda yakabvunzwa kubva mumwoyo inoda kuziva zvino mumwe wayo ukapindurwa zvisizvo unogona kukandira munhu wacho munzira isiriyo kuisa chiedza chisicho pamubvunzo wavo uri kuvanetsa saka ishe mwari ndinonamata kuti mweya wenyu mutsvene uchafamba napamusoro pedu uye uchazarura zvinhu izvi nekuti zvakanyorwa mumagwaro kumbira uchagamuchira uye tsvaga uchawana gogodza uye richazarurwa kwauri zvino ndizvo zvatiri kuita zvino ishe kugogodza pasuo renyu retsitsi takamira mumumvuri wekutonga kwenyu kwamwari tinokumbirira ropa rakristu wamwari pamwe nemweya mutsvene uye hatiuyi usiku huno nekuda kwekungoti tambomira kubva pausiku hutatu hwekuparidza pamusoro pemweya mutsvene tinouya nekuremekedza kwakanyanyisa kudzama nekurevesa tinouya sekunge uno ndihwo usiku hwekupedzisira hwatingambova panyika tinouya tichitenda kuti muchapindura minamato yedu uye ishe tinokukumbirai zvino kuti mutigutse neupenyu hwenyu husingaperi zvino mukupindura shoko renyu dai mweya mutsvene mwari sekuona kwatakaita kuti ndimi pachenyu muri pakati pedu inonamata kuti vachatizarurira usiku huno zvinhu zvatinoshuvira uye takashuvira chete kuti mweya yedu izorore uye pfungwa dzedu dzive nerugare uye nekuva nekutenda muna mwari nokufambira mberi kunotora maropafadzo ayo avakavimbisa tinozvikumbira izvi muzita rajesu amen. Zvino ndine mibvunzo yose yandakapiwa kunze kwemumwe chete zvino ndakapindura hama Martin vadiki vakandibvunza mubvunzo usiku hwemarume zuro ungori mumwe chete pakange paine yakawanda usiku hwapfuura asi yaiva zvikumbiro zvemunamato zvino hama Martin vakandibvunza mubvunzo pamusoro pajohani 3:16 kana johani 3 ndinotenda pamusoro pekuti kunze kwekunge munhu aberekwa nemvura nemweya haagoni kuona umambo zvino ndakazvienzanisa netepu yandakatumira pamusoro pevahebheru zvino ndakasangana navo mukamuri yekumashure manheru apfuura uye ndisati ndawana mukana wekuvapindura Doku, daka zviita ipapo, pachidzidzo chacho. Zvino, pane here vari pano, avo vakanga vasipo usiku hwapfuura. Ngationei maoko enyu, avo vakanga vasipo pano usiku hwapfuura. Oh, isu, takashuvira chaizvo kuti dai, makava nesu, takava nenguva, ndakabwinyiswa kwazvo. Mweya mutsvene, ndinogona kweminiti chete, hazvimborwadzi, izvi, zviri kuiswa patepi, zvino kana chero mushumiri, akaita sekuti, kana munhu, anopesana, izvo ndava kuda kutaura, zvino, kunyangwe kana, mumibvunzo, ndinokumbira, hama kuti, usazvifunga, sezvisinganzwisisiki, asi kuti rangarirai, kuti, tepi ino, iri kugadzirwa mutabhanakeri yedu pano, tiri kudzidzisa kuvanhu vedu, Ashumiri vakawanda vekutenda kwakasiyana siyana vakagara muno zvino ndinoda kupinda muchidzidzo zvakare nekuti kune vamwe vanhu vedu vasina kukwanisa kuuya usiku hwapfuura vandiri kuona kuti vari muno usiku huno uye ndinoda kupinda kwekanguva kana mukazvitendera pamusoro pezvandakataura usiku hwapfuura uye zvakanga zviri pamusoro PePentecost pamusoro pekugamuchira mweya mutsvene. Zvino ndichiverenga kubva muemphatic diagnosis yakaturikirwa kubva muchigiriki pandaiva ndiri manheru apfuura yakavhurika pamberi pangu iko zvino. Ndiro dudziro yepakutanga kubva muchigiriki kuenda muchirungu. Haripfuuri nemune vamwe vaturikiri riri nedzimwe mhando rinonyatsobva chaimo muchigiriki richiiswa muchirungu zvino mashoko echirungu kazhinji ane zvimwe zvaanoreva kwaari sekuti ndikataura zvino bodhi tora shoko iroro bodhi unoti saka akareva kuti isu taimubhowa kwete oh akabhadharira ubhodha hwake kwete saka iye ibhodhi riri parutivi rwemba saka maona kana chero mamwe ehaya pane mashoko mana kana mashanu akasiyana anogona kushandiswa unotofanira kubata zviri mutsara wacho shoko rekuti kuona kuona zvinoreva kunzwisisa muchirungu gungwa rinoreva kuti dziva guru remvura kuona kunoreva kuti kutarisa pane maona asi pakuturikirwa uku izwi riri pano rakashandiswa randakataura nezvaro usiku hwapfuura muna mabasa chitsauko 2 parinoti ndimi dzemoto dzakagara pamusoro pavo zvino ndiri kuda kungodzokera kumashure kwechinguvana mungada here kwechinguvana chete ndoita sekuzviongorora zvakare kwechinguvana tisati taenderera mberi zvino vhurai imi muKing James renyu kana chero dzimwe dudziro dzamuri kuverenga zvino ndinoda kuriverenga uye teereresai chaizvo zvino musatadze kunzwisisa vazhinji vavo nhasi nyangwe hanzvadzi yangu vazhinji vavo vafona vakati amai Morgan vazhinji avo vakanga vari muno manheru apfuura amai Morgan nevamwe vehanzvadzi dzedu vakanga vatadzirirwa asi sarapiki uye vaiva parunyoro vevaiva mumutsara wevakafa muLouisville kwemakore 10, 16, 10 apfuura nekenza ndinofunga kuti vakagara kumashure uku zvakare usiku huno vaisagona kunzwa vakati nekuti ndaitaurira mumaikirofoni chaimo uye nekuda kwavo ndinoda kupinda mune izvi kwechinguva zvino ndiri kuverenga kubva murugwaro urwu rwamabasa 2 zuva rependekosti rakati rasvika zvizere vakanga vakaungana vose vari mumufungo mumwe chete zvino ndinozvida zviri nani kupfuura kuti muhumwe nekuti munogona kuva muhumwe pamusoro pechero chidzidzo chipi hacho asi pano mifungo yavo yaiva yakafanana mufungo mumwe uye munzvimbo imwe chete pakarepo pakaita ruzha rwakabva kudenga semhepo inovhuvhuta zvine simba ichipinda rukazadza imba yose mavakange vagere kwete kupfugama kwete kunamata asi vakagara ndimi dzakaparadzana NDEME ndimi dzakaparadzana zvinoreva kupatsanurana ndimi dzakauya kwavari dzinenge moto uye mumwe woga ndokuzorora pamusoro wemumwe nemumwe wavo zvino Vose vakazadzwa zvino chibatanidzo. Vose vakazadzwa nemweya mutsvene uye vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nemweya kureva. Zvino paJerusarema pakange pagere vaJudha varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino izvi pazvati nechapupu ichi chafambiswa, vanhu vazhinji vakaungana uye vakakatyamadzwa nekuti munhu wese akanzwa iye achitaura nerurimi rwake. Zvinocherechedzai, moto pawakauya waive ndimi pavakange vachitaura wakange uri mutauro. Zvino pane mutsauko wakakura pakati pendimi nemutauro. Kwatiri zvakangofanana, asi muchigiriki ndimi dzinoreva izvi, nzeve ndiyo iyi. Maona, hazvireve kuti mutauro, zvinoreva chikamu chemutumbi wako chinova rurimi. Kana mukacherechedza, zvakadudzirwa kuti ndimi dzemoto zvinoreva kuti sendimi semurazvo wemoto, murazvo wemoto wakareba. Zvino tarisai kusimbisa kwacho zvino, uye neimwe neimwe nzvimbo idzodzo zvino, musazvikanganwa. Zvino tichapa kamutambo kadiki usiku huno, uye ndichazvisiyira kwauri. Zvino rangarirai kana chimwe chinhu chichipesana zvava kwauri, asi nzira yoga iyo munhu anogona kuwana chero chinhu kubva kuna Mwari kuburikidza nekutenda. Uye usati wagona, ndinofanira kuziva zvandiri kuita ndisati ndagona kuva nekutenda mune zvandiri kuita. Kosei wakaroora mudzimai wako? Wakava nekutenda maari. Wakanga wamuedza ukamutarisa ukaona kwaanobva zvaakange ari. Ndiyo nzira yazviri negwaro naMwari. Ndizvo zvinoita zviratidzo izvi, shongwe yemoto iyi, zvose zvinhu izvi nekuti Mwari vakazvivimbisa. Mwari vakataura kudaro. Ndakavaedza neshoko ravo uye ndikaziva kuti iro izvokwadi. Zvino imi teverai shoko ravo. Zvino kana paine kakuvhiringika kadiki pane imwe nzvimbo, zvino pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Nekuti Mwari, teererai, Mwari havana kumbobvira kana kuti havambofa vakaita zviri kunze kwezvavo ivo kana zvinopesana nemirayiro yavo pachavo. Chando hachiuyi muzhizha, uye zhizha hariuyi muchando. Mashizha haadonhi mupfumvudza odzoka zvakare munguva yematsutso. Hautongogoni kuzviita sezvandakataura usiku hwapfuura pamusoro pechitubu chichidiridza zvirimwa zvako. Kana kuti toti wakamira kunze kuno pakati pemunda uye kwakasviba kuti ndoo. Zvinooti, oh, magetsi makuru, ndinoziva kuti uri mumunda. Zvino ndarasika, handizivi kwandiri kuenda. Ipa chiedza kuitira kuti ndione mafambiro. Pane magetsi anokwana kuvheneka munda, ichokwadi hongu changamiri. Pane magetsi anokwana mukamuri ino kumuvheneka pasina kana zviedza izvozvo. Pasina izvozvo, asi unofanira kuafambisa neimwe nzira. Zvino unogona kudanidzira kwaari kusvikira usisagoni kudanidzira zvachose. Haabatiri, asi ukashanda maererano nemurayiro wemagetsi, zvino unowana chiedza. Saka ndizvo zvazviri naMwari. Mwari ndivo musiki mukuru wematenga nenyika, mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Vachiri Mwari, asi vanoshanda chete uchitevera mitemo yavo nekurayira. Shamwari, ndinotaura izvi handisati ndazviona zvichikundikana, uye hazvimbodaro. Zvino ngaticherechedzei. Jesu muna Ruka 24:49 akanga atuma vaapostora mushure mekunge vaponeswa nekucheneswa maererano neshoko, varuramiswa nekutenda muna Ishe Jesu, vakacheneswa pana John 17:17 apo Jesu akati, vachenesei Baba kuburikidza nezvokwadi. Shoko renyu izvokwadi, uye aiva shoko. Zvino akavapa simba rekupodza vanorwara, kudzinga madhimoni, kumutsa vakafa. Zvino vakadzoka vachifara, uye mazita avo akange ari mubhuku reupenyu reGwayana. Unorangarira here kuti takambopfuura nemazviri zvino, asi vakange vasati vatendeuka? Jesu akaudza Petro usiku Ekurovererwa kwake akati mushure mekunge watendeuka wobva wasimbisa hama dzako Mweya mutsvene ndiwo uri kutenda kuupenyu usingaperi asi kana mweya mutsvene wauya ndiwo upenyu usingaperi uri kutenda kuno wakaberekwa nemweya pakucheneswa asi usina kumbobvira wakaberekwa nemweya kusvika mweya mutsvene wapinda ndizvozvo chaizvo mwana mucheche ane upenyu mudumbu raamai nyama dzemuviri dzichigwina gwina upenyu asi upenyu hwakasiyana paanofema mweya weupenyu mumhino dzake hwakasiyana ndizvo zvazviri zviri hama yangu inodikanwa mumethodist epilgrim holiness enazarine rubhabhatidzo rwomweya mutsvene rwakasiyana nekucheneswa kucheneswa ndiko kusukwa kunova kugadzirirwa kweupenyu asi kana mweya mutsvene wauya ndiwo upenyu gadziriro kuchenesa mudziyo mweya mutsvene uri kuzadza mudziyo kucheneswa kunoreva kuti kucheneswa nekuiswa parutivi kuzoitira basa mweya mutsvene kuuyisa pabasa uri mudziyo wakacheneswa namwari zvino tinoona kuti mweya mutsvene ndimwari pachavo mauri mwari vakanga vari pamusoro pako mushongwe yemoto namozisi mwari vakanga vainewe muna jesu kristu zvino mwari vari mauri mumweya mutsvene hakuna vana mwari vatatu mwari mumwe chete achishanda mumahofisi matatu mwari vachidzika vachiburuka vachibva pamusoro pemunhu akanga asingagoni kuvabata nekuti akanga akatadza mubindu reedheni nekuzvipatsanura kubva muyanano yavo zvino chii chakazoitika akatozofanira kuva pamusoro pake ropa renzombe nembudzi harina kuvatendera kuti vayanane nemunhu zvakare asi mukuburikidza nemirau ezvitevedzwa zvichifanofananidzira nguva ino iri kuuya yekupirisa nzombe nezvakadaro nemakwai zvino mwari pavakadzika vakagara mumutumbi wakacheneswa wakaberekwa nemudzimai mhandara kuti mwari pachavo munoziva here zvakaitwa namwari ivo havana vavakaita asi kungo vakaisa tende ravo pakati peedu mwari vakagara mutende rinonzi jesu kristu vakagadza tende ravo pamwe nesu rikava ndichaparidza nezvazvo mangwanani akaregai ndisiye zvakadaro zvino kuti tende ramwari kana kuti ndokuzogara nesu zvino mwari vari matiri jesu akati muna johani 14 nezuva iroro muchaziva kuti ndiri muna baba baba vari mandiri uye ini ndiri mamuri uye imi muri mandiri mwari vari matiri chaiva chinangwa chei kupfuurira mberi neurongwa hwavo mwari vakanga vaine urongwa vaida kushanda pakati pevanhu zvino vakahunza mushongwe yemoto yaiva moto usinganzwisisiki waive wakarembera pamusoro pevana veisraeri zvino moto mumwe chetewo wakaratidzwa mumutumbi wajesu zvino akati aiva moto iwoyo abrahama asati avepo ndiri akange ari moto iwoyo akati ndinobva kuna mwari uye ndinodzokera kuna mwari zvino mushure merufu rwake kuvigwa nerumuko mutsvene pauro akasangana naye munzira apo zita rake rakange richiri sauro munzira kuenda kudhamasiko uye akange adzokerazve kushongwe yemoto iye chiedza chakapofomadza maziso ake ndizvozvo chaizvo zvino heunoi ari pano nhasi shongwe yemoto imwe chete mwari vamwe chete vachiita zviratidzo zvimwe chete mabasa mamwe chete sei vari kushanda pakati pevanhu vavo vari matiri ini vanemi zvino asi ndichava mamuri ndichava nemi kunyange mamuri kusvika kunoperera magumo magumo enyika vachange vanesu zvino cherechedzai jesu akavatuma kuti vaende kujerusarema kunomirira inzwi rekuti kumirira rinoreva kuti kugarira hazvireve kuti kunamata kunoreva kuti kugarira vakanga vasati vava avo vanokodzera kuparidza nekuti vaiziva rumuko rwake chete pauzima hwake hwekumuona kunze akaravira kuti vasaparidze zvachose vasaite chimwe chinhu kusvikira kutanga vazadzwa nesimba rinobva kumusoro handitendi kuti chero muparidzi upi hake akatumwa namwari kana kuti anogona kugadzwa chaizvo izvo nekuti mwari havana magumo uye zvinoitwa namwari kamwe chete vanozviita nguva dzose zvino kana mwari vasina kuvatendera kuparidza kusvikira vaenda kupendekosti uye ndokugamuchira chiitiko chePentecost.
No man, unless
hakuna munhu kunze kwekuti chido chake pachake chakadzama kana rimwewo sangano rinenge ramutuma ane kodzero yekuenda papurupiti kusvikira azadzwa nemweya mutsvene. Ndizvozvo chaizvo nekuti ari kuvatungamirira nenzwisiso yepfungwa dzerimwewo sangano kusvikira azadzwa nemweya mutsvene, uyezve ari kuvapa chikafu chenjiva, gwayana nenjiva, sezvatakataura manheru apfuura. Zvinocherechedzai, akati, endai kumusoro kuJerusarema uye garai ikoko, chingomirirai muri ikoko kusvikira ndatumira chipikirwa chababa. Uyezve vakaitei? Paiva nezana nemakumi maviri vavo varume nemadzimai vakaenda mukamuri yekumusoro kutemberi. Zvino zuva remutambo wePentecost rakanga rava kusvika kubva mukucheneswa kwenzvimbo tsvene, kuurayiwa kwegwayana repaseka kusvika kuuya kwePentecost. Waiva muchero wekutanga wegohwo, jubheri, jubheri rePentecost. Zvino pazvivakwa, zvino ndakanga ndiri mudzinyika, nyika dzekumabvazuva, kashoma kuva nemasitepisi mukati. Masitepisi aive kunze, kunze kwetemberi. Unoudzwa kuti paiva nemasitepisi aikwira kudenga kusvika kune kamuri diki kumusoro ikoko, achienda kumusoro, 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 kusvika wasvika kune kamuri diki kumusoro ikoko sekamuri yekuchengetera zvinhu pamusoro petemberi, imwe mhando yekamuri diki, kamuri yepamusoro. Zvino Bhaibheri rakati vakanga vari mukati imomo, uye mikova yakanga yakavharwa nekuti vaitya maJudha, nekuti vaizovaita kanyama kanyama nekuda kwekunamata Ishe Jesu. Mushure mekunge Kayafasi muprista mukuru naPontio Pirato nevamwe vakanga vamuuraya, saka vakanga vari kuzouraya vose vainzi maKristu. Zvino mikova yakanga yakavharwa, zvino vakanga vakamirira. Zvino mumakamuri iwayo akadaro hamuna mahwindo, mahwindo aiva zvinhu zvidiki zvekuvharisa, zvine anoita sokunge masuo zvawaidhonza uchivhura. Mumakamuri iwawo mune marambe maiki emafuta airembera uye achipfuta. Kana muchinge muri muCalifornia muClifton's Cafeteria, dzikai mune kamuri yezasi. Zvino muchaona rimwe remhando yakafanana neiyoyo emukamuri yepamusoro. Makambovako here? Vangani vari muno vakambovako? Ndinoona vanhu vari kugutsurira musoro wavo, saka munoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Zvakanaka, endai zasi ikoko. Zvino muchaona bindu reGetsemani. Musati madaro, muchapinda mune imwe yemakamuri iwayo ekumabvazuva. Ndicho chokwadi chaicho. Imama munoona rambi iki rakazara nemafuta emuorivhi netambo iki yeshinda yakanyudzwa mairi ichibvira. Zvino ngatitii? Vaiva kumusoro ikoko vachikwira manera nechekunze uku. Vakakwira kumusoro ikoko vakazviviga nekuti vaitya maJudha. Jesu haana kuvaudza kuti vaende kukamuri yekumusoro, akangoti mirirai muJerusarema. Vakanga vari zasi kuno mumba, zvakanga zvakaoma kuti vazive zvaizoitika vaigona kupinda vovatora. Saka vakaenda mukamuri iki yakare kumusoro, kumusorosoro, mukamuri iri mudenga rechivako, uye imomo vakavhara kamuri nezvihuri kuitira kuti maJudha asagona kupinda kwavari. Zvino vakagara imomo vakamirira kwemazuva gumi. Zvino tiri muna mabasa 1. Zvino teererai nepedyo. Zvino mazvibata here? Kunze kwechivakwa masitepisi maiki aikwidza mudenga. Zvino vakapinda mukamuri diki iyi zasi mutemberi, vakanga vachiita mutambo wePentekosti. Pakanga paine nguva huru yaiitika. Zvino zuva rePentekosti parakasvika zvizere, vose vakanga vaine mufungo mumwe chete, mufungo mumwe chete, vachitenda kuti Mwari vakanga vari kuzotumira vimbiso iyoyo. Munhu wese ari muno ngaapinde mumufungo mumwe chete usiku huno muone kuti chii chinoitika. Zvinotofanira kudzokorora. Ivimbiso yakangofanana yavaiva nayo maono. Vaiiteiko? Vaitevera rayiro, vaitevera mirau yaMwari. Mirirai kusvikira. Zvino vakanga vachitya maJudha. Zvinorangarirai izvozvo, vaitya maJudha. Zvino kamwe kamwe kwakauya ruzha rwakaita semhepo inovhuvhuta. Yakanga isiri mhepo inovhuvhuta, rwakaita semhepo inovuvuta. Ndichaverenga zvitaurwa maminitsi mashoma chete emududziri. Waive rwakaita semhepo inovhuvhuta. Nemamwe mashoko, yaiva mhepo yemweya. Oh, chimwe chinhu chavaigona kunzwa, mhepo yakanga iri mukati mavo. Pakauya mhepo yaivhuvhuta, yakaita semhepo inovhuvhuta. Mhepo yakanga isiri kuvhuvhuta, asi wakangonzwikwa semhepo yaivhuvhuta, sokunge chimwe chinhu chaipfuura. Makamboinzwa here? Oh, ini zvangu, semhepo yaivhuvhuta. Zvino tarisai, uye yakazadza. Zvino imo muno rakati mose, asi muchigiriki rakati yose, nevara guru YOSA, imba yose, kwese kwese imomo, mutswi wose, kona negwanzi, zvakaita sezvakazara narwo. Kwete kuti nai hama, muri kunzwa here zvandiri kunzwa? Kwete, wakange huri kwese kwese semhepo yaivhuvhuta. Zvino tarisai, pakauya ruzha semhepo yaivhuvhuta zvine simba, uye chibatanidzo. Zvino tarisai, vana uye ivavo, kana ukasazviita unoriita kuti rireve zvimwe zvinhu zvarisingarevi. Maona, uye sekunge ndizvo zvakaitika kutanga rwaiva ruzha, chimwe chinhu chakaita sekunge mhepo inovhuvhuta yakauya pamusoro pavo. Uye munorangarira usiku wapfuura ndakaenda kuchitoro ndikanotenga rofu rechingwa nenyama ndechimwe chinhu chakaenda nacho. Chingwa ndechimwe chinhu, nyama ndechimwe chinhu. Zvino ruzha rwakanga rwuri chimwe chinhu chakavarova. Zvino pakaonekwa kwavari pamberi pavo ndimi dzakapatsanurwa. Pane here mumwe munhu here ari munhu akamboona mirayiro ine gumi yaCecil DeMille? Makacherechedza here mirayiro payainyorwa kuti akazvibata sei? Handina kuziva. Paiva nezvinhu zviviri kana zvitatu zvandakaona mariri zvandakafarira chaizvo. Chekutanga ndicho chiedza cheemerald, ndiwo chaiwo maratidzikiro achakaita. Maona, chimwe chinhu chaiva paiva apo murayiro pawakanyorwa, uye mushure mekunge zvapera, makacherechedza here kuchibhururuka kubva pashongwe yemoto huru iya? Paiva nemirazvo yemoto midiki yaibhururuka ichienda. Makazvicherechedza here? Zvino ndizvo zvandinofunga kuti ndizvo zvazvaiva papentecost kwavari kwakaonekwa, saka vaigona kuiona. Harina kuti ipapo wakadonhera mavari, asi ipapo pakaonekwa kwavari mirazvo ichaudana kudaro. Ndimi serurimi, serurimi urwu pano, chimiro cherurimi murazvo hwemoto. Zvino nzeve zvangataura, nzeve inzeve, munwe munwe munwe, hazvireve kuti wazvinzwa, zvinoreva kuti zvakaita semunhu. Uye kana yakanga iri nzeve, hazvireve kuti vaizvinzwa. Zvaitaridzika senzeve, uyu waiva moto waitaridzika serurimi, kwete mumwe munhu aitaura. Moto waiita serurimi. Zvino teererai, tarisai kuti chigiriki chinozviverenga sei pano. Zvino pakarepo kwakauya ruzha rwakaita sorwemhepo inovhuvhuta zvine simba. Ndima 3:3. Zvino ndimi dzakaparadzana dzakauya kwavari. Kwete kuti ndimi dzakaparadzana dzaiva mavari, kana kuti vaitaura nendimi yakapatsanuka, dzakanga dziri ndimi dzakaparadzana dzakauya kwavari. Zvino tarisai, hausati wava pavari pari zvino, urimo imomo mukamuri uchitenderera sezviri mhepo iyi. Kwavari dzinenge moto, ndimi dzakaparadzana dzakauya kwavari dziri pamberi pavo. Dzinenge moto, ndimi dzakaita semoto, uye imwe yoga yakazorora pane mumwe nemumwe wavo, kwete kupinda mavari, asi dzakazorora pamusoro pavo. Zvino onai kuti King James yakazvirasa sei. Zvino ndimi dzakaparadzana dzakauya pamusoro pavo, kana kuti kuzorora, zviri kuverengwa zvichinzi chii muKing James imomo? Dzakagara pamusoro pavo. Maona, zvino yakanga isingagoni kuenda pamusoro ipapo ichinogara, tinozviziva izvozvo. Asi ripamavambo rakati yakazorora pamusoro pavo. Ndinotenda kudaro, handizvo here? Regai ndizvitore chaizvo sezvazviri. Hongu, dzakazorora pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Rimi rimwe remoto rakazorora pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Maona ipapo, muri kuzvibata here? Ndicho chinhu chepiri chakaitika. Chekutanga yaiva mhepo, kuchitevera kuonekwa kwendimi dzemoto. Maiva mukamuri iki inopano ine marambi emafuta aibvira. Vafungei vakagara kumusoro ikoko. Zvino mumwe anoti, oh, akatarisa tarisa muchivakwa chose, dzakange dzakazara muchivakwa chose. Ndokubva vati, tarisai, ndimi dzemoto dzakatanga kuuya imomo muchivakwa. Zvino tarisai, zvino kwakauya ndimi dzemoto idzi. Zvino tarisai zvinotevera. Uye chimwe chibatanidzo, chimwe chinhu chakaitika. Vose vakazadzwa nemweya mutsvene. Chinhu chepiri chakaitika. Zvino munoona, tinoda kuzvishandura izvozvo tichiti vakange vaine ndimi dzemoto uye pano vachitaura zvisinganzwisisiki, uye zvakare vakabuda panze ndokutanga kutaura nendimi isingazivikanwi. Hakuna chinhu chakadaro mumagwaro shamwari. Chero munhu upi anotaura nendimi isingazivikanwi mushure mekunge agamuchira mweya mutsvene anozviita achipesana nebhaibheri. Zvino ndave kuzokuratidzai mumaminitsi mashoma ndokuratidzai kuti ndinotenda mukutaura nendimi dzisingazivikanwi, asi kwete kugamuchira mweya mutsvene. Ichocho chipo chemweya mutsvene. Mweya mutsvene, mweya. Zvino tarisai, ndimi idzi dzaiva mukamuri semoto uye dzakagara pamusoro pemumwe nemumwe. Zvino vakabva vazadzwa nemweya mutsvene, chinhu chechipiri. Uye zvakare mushure mekunge vazadzwa nemweya mutsvene, vakataura nendimi, kwete nendimi nemitauro. Mazvicherechedza here? Vakatanga kutaura nemimwe mitauro sekutaura kwavaipiwa nemweya kuti vaite. Zvino izvi zvakanzwikwa kusvika kunzvimbo dzekure. Zvinotarisai, zvino ngatimbozviratidzai zvakare kuitira kuti musazvikanganwe. Zvino maererano nerugwaro, mukamuri yepamusoro vakamirira. Kamwe kamwe ruzha rwakaita semhepo inovhuvhuta rwakava pamusoro pavo. Akanga ari mweya mutsvene. Vangani vanotenda kuti uku kwaiva kuuya kwemweya mutsvene semhepo, mhepo yemweya. Zvino vakacherechedza, uye muri mukati imomo makanga muine ndimi dzemoto iki zana nemakumi maviri adzo dzikatanga kuzorora ndokugara pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Chaiva chii? Chaiva chii? Shongwe yemoto yakanga iri Mwari pachavo, vachizvipatsanura pakati pevanhu vavo, vachipinda muvanhu. Jesu aiva nezvose. Akanga aine mweya usina muganhu. Isu tinouwana muchidimbu. Munoona here zvatinoreva? Nekuti tiri vana vakagadzwa. Upenyu hwake, upenyu hwake husingaperi hwakanga huri kupinda. Zvino chii chakaitika? Zvino vakazadzwa vose nemweya mutsvene. Zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Ko, guhu rakatanga rini? Dai vainge vakabuda kubva mukamuri yepamusoro iyoyo kuti vadzike zasi nemasitepisi iwayo, uye vouya vachipinda muzvivanze zvemuzinda, kana kuti kunze vachipinda mune kuzvivanze zvetemberi, zvaigona kunge zvaiva kanhambwe kubva pavaiva ikoko kumusoro nezasi. Kunze muzvivanze uko kwakange kwakaungana vanhu vose vari pamwe chete. Zvino vakabuda kubva imomo vachiita sevakadhakwa nemweya, nekuti vanhu vakati, varume ava vakazara newaini itsva, havana kumbobvira vakamboona zvakadaro. Uye munhu woga woga aedza kutaura kuti mweya mutsvene wauya, chipikirwa chamwari chiri pamusoro pangu, ndazadzwa nemweya. Zvino iye ari wemugarireya, murume waitaura naye muarabhu kana wekupezhia, akamunzwa nemutauro wake chaiwo. Ko, zvatinonzwa wani? Kwete ndimi isingazivikanwi. Ko, zvatinonzwa wani? Munhu wose nemutauro watakabarwa nawo. Vose ava vari kutaura havasi here vemugarireya? Uye pamwe vaitotaura chigarireya, asi pavakachinzwa waiva mumutauro wavo wavakabarwa nawo. Kana zvisizvo, ndinoda kuti mundibvunze, mundipindure mubvunzo uyu. Ko, zvakagova sei kuti Petro akasimuka kumusoro ikoko akataura nechigarireya? Boka rose rikanzwa zvaaitaura. Mweya zviuru zvitatu zvakauya kuna Kristu ipapo, apo Petro aitaura mumutauro mumwe chete. chokwadi vaiva mwari vaiita nana. Petro kuungano imwe chete yakanga iine vagari vemesopotamia nevatorwa uye nevanamati vaiva vemarudzi nevose kubva kwese pasi rose vaiva vakamira ipapo. Zvino Petro akamira achiparidza mumutauro mumwe chete. Zvino munhu wose akamunzwa nekuti zviuru zvitatu zvakatendeuka uye zvikabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu pakare ipapo. Zviri sei izvozvo? Munoona? Kamwari, handigoni kutarisira hama yangu yekumasangano yechipendekosti kuti abvume izvozvo iko zvino. Asi zvironde izvozvo nemubhaibheri mundiudze chero nguva yavakambogamuchira mweya mutsvene vakataura nendimi yavakanga vasingazivi kuti ndeipi yavaitaura nayo. Uye kana iriyo nzira yavakauwana ikoko, Mwari vanozvitonga, zvinotofanira kuitika nguva dzose nenzira imwe chete. Zvino handigoni, zvinokumba kwakoni. Ndorangarira patakaenda zasi kuSamaria usiku hwapfuura, takaona kuti pakanga pasina kana chinhu chimwe chete chakanyorwa pamusoro pavo vachinzwa mune chero mumwe mutauro. Hapana chinhu chakambotaurwa nezvazvo. Asi pavakaenda kumba kwaKoniriyo, kwakanga kuine marudzi matatu akasiyana evanhu vakataura nendimi. Zvino pavakazviita kana vakazviita, vakauwana, Petro akati, nenzira imwe chete yavakauwana kumavambo. Zvino vakaziva kuti vemarudzi vakanga vagamuchira nyasha kubva kuna Mwari, nekuti vakanga vagamuchira Mweya Mutsvene sezvavakangoita pamavambo. Ndine mubvunzo pano, chimwe chinhu pamusoro pazvo mumaminitsi mashoma. Ndanga ndichida kuisa nheyo kuitira kuti muone zvazviri. Zvino handigoni kutarisira vanhu vakadzidziswa zvakasiyana. Zvino nditeererei, hama vadikani vangu vanokosha vechipendekosti, handimbodzidzisi izvi kunze. Izvi zviri handingamboiti chimwe chinhu kuti ndikonzerese gakava. Asi kana tikasawana chokwadi, ko tikazotanga riini? Tinofanira kuwana chimwe chinhu chinoitika pano kuti chitiswatanudze. Tinofanira kuwana nyasha dzekubvutwa pano zvino. Chokwadi chinofanira kubuda. Ko munhu aizoita sei kana ari matsi nekuva mbeveve asingagoni kutaura zvachose? Aizogona kugamuchira Mweya Mutsvene here? Ko dai asina rurimi kutanga kwacho? Zvino muchinda anonzwisa urombo achida kuponeswa. Maona, Mweya Mutsvene rubhabhatidzo, uyezve zvimwe zvipo zvose izvi sekutaura nendimi nekududzirwa kwendimi zvinouya mushure mekunge wauya mumutumbi nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Nekuti zvipo izvozvo zviri mumutumbi waKristu. Zvino chiponzero ndichiti, zvinotarisai kuno, mungatarisire here chechi yekatorike yakanga iri iyo chechi yekutanga kuitwa sangano munyika mushure mevaapostora? Ipapo chechi yekatorike yakaitwa sangano makore mazana mazhinji mushure merufu rwemuapostora wokupedzisira, mamwe makore mazana matanhatu mushure mevaapostora, mushure mekanzuru yeNaisiya. Apo madzibaba eNaisiya akauya pamwe chete vakaita sangano. Ipapo vakazoisa chechi yepasi rose yaiva chechi yekatorike. Imomo vakaita chechi yepasi rose. Zvino izwi rekuti katorike rinoreva kuti pasi rose iri kwese kwese. Ivo vaRoma, Roma yava hedheni yakashandurwa kuva Roma yapapa, uye vakagadza papa kuva mutungamiri kuti atore nzvimbo yaPetro, uyo wavakafunga nekutaura kuti akapiwa makii ekuumambo naJesu. Zvino papa iyeye akanga asingakanganisa, uye achakangodaro kunyange nhasi uno kuchechi yekatorike kuti shoko rake ndiwo murau yeurongwa. Ndipapa asingakanganisi, zvakabudirira. Uyezve nekuda kwokuti havana kubvumirana nedzidziso yechikatorike iyi, vakaurayiwa, vakapisirwa pamatanda nezvimwe zvose. Tose tinoziva kuti kuburikidza nemuzvinyorwa zvakayereswa zvaJosephus, the Fox Book of Martyrs, nemamwe akayereswa akawanda, Hyslop's Two Babylons nenhoroondo huru. Zvino iwo mushure memakore chiuru nemazana mashanu sezvatinoziva nemazera erima, Bhaibheri rakatorwa kubva muvanhu. Zvino rakavigwa nemumwe mupurisita mudiki nevamwe vakadaro, tinonzwisisa. Zvino mushure mazvo kwakauya kuvandudzwa kwekutanga kwaiva Martin Luther. Zvino akabuda akati chirayiro chinodanwa nemakatorike kuti mutumbi chaiwo waKristu chaingomiririra chete mutumbi waKristu. zvino ndokukandira chirayiro kunotangira aritari kana kamasitepisi akaramba kuchidana kuti mutumbi chaiwo wakristu uye akaparidza vakarurama vachararama nekutenda zvino haugoni kutarisira chechi yekatorike kuti ibvumirane naye zviro kwazvo kwete kana mutungamiri wavo asingakanganisi achivaudza kuti kwete zvakanaka zvino mushure mamartin luther achiparidza kururamiswa john wesley akauya achiparidza kucheneswa zvino akaparidza kuti munhu mushure mekunge aruramiswa zvakanaka asi unofanira kucheneswa kugezwa mudzi weuipi wadzurwa kubva mauri neropa rajesu zvino haugone kutarisira marutherani kuparidza kucheneswa nekuti havasi kuzozviita mushure mekunge wesley aparidza kucheneswa nemamwe mapoka madiki akakwatuka kubva maii uchiuyawo methodist yewhisiri nenazarini nemamwe akadaro akachengetedza moto uchibvira nemuzera ravo ndokubva kwauya pentecost ikati nhai mweya mutsvene ndiwo rubhabhatidzo uye tinotaura nendimi kana tichiugamuchira chokwadi zvino izvozvo pazvakauya hauna kugona kutarisira manazarini nemamethodist ehwisiri nevamwe vakadaro kuzvitenda vakanga vasingazviiti vakazvidana kuti dhiabhore zvakanaka chii chakaitika vakatanga kudonha pentecost ikatanga kusimuka zvino yasimuka kusvika panzvimbo yekuti pentecost yakazvizunguza yakaita sangano ikabuda haichagamuchiri chero chimwe chinhuzve vane mitemo yavo nemirau zvino zvinobva zvaperera ipapo zvino kana mweya mutsvene wapinda uye wozarura chokwadi chechimwe chinhu uye wozviratidza neupo hwake womene uye kuburikidza neshoko rake haugoni kutarisira vanhu vechipendekosti kuti vati ndichabvumirana nazvo unotofanira kumira woga sezvakaitwa naluther zvakaitwa nawesley uye sezvakaitwa nevamwe vose unotofanira kumira pazviri nekuti nguva yakwana zvino ndizvo zvinondiita zambiringa munyemba ndizvo zvinondiita akasiyana uye handigone kutanga sezviri hama yangu inokosha oral roberts natomy osborne tommy hicks nevamwe nekuti machechi havabvumirane neni vanoti anotenda muchengetedzo yekusingaperi mubhabhtist haatendi mukutaura nendimi chechiratidzo chekutanga chemweya mutsvene ibvai pamuchinda iyeye maona asi huyai mutarisane chiso kuchiso nazvo zvitarisei vanogona kutarisana nemalutherani mamethodist anogona mapentecost anogona kutarisana nemamethodist ini ndinogona kutarisana nemapentecost nazvo ndizvozvo chaizvo ichokwadi sei zvakadaro tiri kufamba muchiedza sezvaari muchiedza maona tiri kufamba tichikwira nemugwagwa mukuru wamambo zvino haunoramba uchiuya nyasha dzakawedzerwa dzinopiwa simba rakawedzerwa rinopiwa chemweya chakawedzerwa chinopiwa zvino hezvo kaizvo ino ndiyo nguva iyo mweya mutsvene wakadzika uri muchimiro chechiedza sezvawaiva kumavambo shongwe yemoto uye yakazviratidza pachayo ichiita zvinhu zvimwe chetezvo zvaakaita paaiva pano panyika zvino jesu akati unoziva sei kuti ndivo vechokwadi kana kuti havasi nezvibereko zvavo muchavaziva uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiyewo achaaita zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda zvino hama dzangu dzechipentecost ndinemi ndiri mumwe wenyu ndine mweya mutsvene ndakataura nendimi asi handina kudziwana pandakagamuchira mweya mutsvene ndakawana rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndakataura nendimi ndikaprofita ndikava nezvipo zvezivo uchenjeri kududzira nezvose zvichiitika asi ndine kodzero kuzvinhu izvozvo nekuti ndiri mwana wamwari simba moto wamwari uri mumunhu wangu wemukati ndimi yemoto iyoyo yakagara yakapinda mandiri ikapisa zvinhu zvose zvakanga zvichipesana namwari uye zvino ndinotungamirirwa nemweya wavo vanogona kuti enda apa zvino ndoenda enda apa ndinoenda taura apa ndinotaura uye ita ichi icho nechimwe hezvo kaizvo sezvakangoita unotungamirirwa nemweya ndimwari vari mauri vachishanda kuda kwavo zvisinei kuti chii vari kushanda kuda kwavo zvino teererai regai ndione ndiverenge pano tisati tatanga mibvunzo iri palexicon pano zvino kubva padudziro yevatican book 7 1905 zvakaoma kuziva kuti raiva here izwi revanhu avo vaitaura nemutauro usingazivikanwe kana zvinotaurwa kana guhu remaitiro emhepo yemweya yaivhuvhuta yakaitisa boka revanhu manyawi. Vakatadza kuzvinzwisisa. Zvinotarisai kuti vaive vanhu ndichangozviratidza. Herino boka revagarireya varombo vane mamvemve. Zvino hepanoi vari kunze uku mumugwagwa. Havana kumbobvira vakaona chimwe chinhu chakadaro. Maoko avo ari mudenga. Vabva mukamuri iyoyo yepamusoro vachidziika zasi nemasitepisi iwayo vachienda kunze ikoko. Vakangozadzwa havana chavakati vataura. Maona hepanoi vachidziika zasi neipapo. Uye zvino ngatiti vaiva kunze uko vachidzedzereka kwese kwese ipapo. Zvino vanhu vakati mugiriki akamhanya kwandiri uye akati ndinotaura chigarireya unomhanya kwaari woti chii chiri kuitika kwauri mukomana? Ndazadzwa nemweya mutsvene. Simba ramwari rawira kumusoro uko mukamuriyo. Chimwe chinhu chaitika kwandiri. Oh, kubwinya kuna mwari. Zvino mumwe ari necheapo ainge achitaura kumuarabhu uye iye ari mugarireya achitaura mutauro wechiarabhu. Arabhu zvino havasi kugona kuziva kuti yaiva mhepo yaivhuvhuta here yakaunganidza vanhu pamwe chete apo vanhu vazhinji pavakauya pamwe chete, kana kuti kwaiva here kutaura nemutauro usingazivikanwi wavaitaura nawo. Zvino Bhaibheri harinyatsodaro, uye zvinhu zviviri zvaunogona kutarisa zvakange zviri izvo. Wekunze akati ko zviri kufamba sei kuti tinzwe munhu wose mururimi rwedu chairwo rwatakaberekwa narwo? Harina kutaura kuti vaiutaura asi vaiunzwa. Zvinoboka rimwe chete, vanhu vamwe chete. Tsanangura izvi, Petro akasvetukira pane chimwe chinhu akati, imi varume veGarireya nemi vanogara muJerusarema, ngazvizivikanwe kwamuri. Vanhu vavakati vakange vasina mutauro wekuGarireya, ngazvizivikanwe kwamuri. Uye teererai kumashoko angu, mutauro upi waaitaura nawo kwavari vose? Nai ava havana kudhakwa sezvamunofungira muchiona kuti ingori awa yechitatu yezuva, asi izvi ndizvo zviya zvakataurwa namuprofita Joere. Uye zvichaitika kuti nemazuva okupedzisira zvakarehwa naMwari, ndichadurura mweya wangu panyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita. Akaenderera mberi uye akati, imi nemaoko akaipa makanoverera mwanakomana waMwari akanga asina mhaka. Dhavhidhi aiva akataura pamusoro pake haaizosiya mweya wake mugehena, uye havaizotendera kuti mutsvene wavo agoona kuora. Uye akati, ngazvizivikanwe kwamuri kuti Mwari vakaita kuti Jesu mumwe chete iyeye wavakaroverera kuva zvose Ishe naKristu. Zvino pavakanzwa izvi, amen, ani munhu wose ari pasi pematenga chii chakange chiri kuitika? Akange asingati zvino ndichataura nechigarireya, ndichataura neuyu uye ndichataura neuyu. Petro achiri kutaura mashoko aya vakati, varume hama, ko tingaite sei kuti tiponeswe? Zvino Petro akavapa maitirwo azvo. Ndiyo nzira yazvinogara zvichiitika nayo. Maona zviri kukwira zvichimanikidzira kupinda muna Mwari. Ufamba pedyo unoziva sei? Saka zvino Luther paakagamuchira kururamiswa akakudana kuti mweya mutsvene wakange uri Mwari vakaisa ushoma wahwo imomo. Zvino vakati chii? Wesley akagamuchira kucheneswa. Zvino akati, vakomana, paunodanidzira wava nawo? Asi vazhinji vavo vakadanidzira vakanga vasinawo. Pakataura Pentecosti nendimi ndimi dzisingazivikanwi vakati, vakomana, mava nawo? Asi vazhinji vavo vakanga vasinawo. Hakuna zvinhu zvakadaro sezviratidzo zvekuziva izvozvo. Nzira yoga yaunoziva muti, Jesu akati, nemichero waunobereka, mabasa emweya, chibereko chemweya. Zvino kana ukaona munhu akazadzwa nesimba, akazadzwa nemweya mutsvene, ipapo unoona upenyu hwakashandurwa. Unoona zviratidzo izvi zvichitevera avo vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva. Kana nyoka ikavaruma haizovakuvadzi. Kana vachinge vatora chinhu chinouraya, kuchinwa hachivaurayi. Vanoisa maoko pamusoro pevarwere uye vanopora. Ini zvangu mhando dzezviratidzo izvi dzinotevera avo vanotenda. Asi unopinda sei mazviri? Zvipo izvozvi zviri mumutumbi. Unopinda sei mumutumbi? Kwete nekutaura nzira yako kuti upinde, asi nekubhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Vakorinde vekutanga 12:13, mweya mumwe chete. Tose tinobhabhatidzwa mumutumbi iwoyo, uye tichikodzera zvipo zvose. Ishe vakuropafadzei. Zvino kana mumwe munhu akanzwa tepi iyi kana mumwe munhu ari pano akanga achipesana rangarirai zviitei muushamwari hama nekuti ndinokudai mubvunzo wekutanga usiku huno hama Branham ndinofunga kuti television chituko kunyika munofungei pamusoro payo zvakanaka angave ani anyora izvi ndiri kuzobvumirana nemi vakaiita chituko kunyika yaigona kuva chiropafadzo kunyika asi vakaiita chituko chero chino chip chakadaro vanhu vangu vanodikanwa ndeicho chaunotarisa iwe pachako kana television iri chituko zvino bepanhau chituko zvino redhiyo chituko uye nguva zhinji foni yakadarowo maona 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 ndeizvo zvaunochishandisira asi nokuda kwekutaura kwakaitwa nehama humwe usiku kuti hapasisina zvirongwa paterevhizheni zvachose imari yakawandisa muparidzi murombo anoparidza vhangeri rakazara haagoni kubhadhara chirongwa epaterevhizheni saka naizvozvo hama yakataura humwe usiku ndinotenda ane imwe nzvimbo yakati bvisa huruva paredhiyo yako kana mumwe munhu kana idzosei kubva mukoni muteerere kuzvirongwa izvozvo ndizvozvo chaizvo asi munhu mudikani chero wamungava zviro kwazvo ndinobvumirana nemi yasvika pakuva chimwe chezvinhu zvakaipisisa kurudzi rwevanhu imomo vanotora mari yose iyi pano inofanira kunge ichienda kuhurumende iri yemitero zvino voiisa mukushambadza muzvirongwa zvese zvefodya dzose idzi nehwisky uye nezvinhu zvakadaro uye yorega kubhadharwa semitero kuhurumende uye ipapo vanouya votora vaparidzi vovaendesa nemumatare kuti vawane mari shoma kubva kwavari ndinobvumirana nemi chinhu chakaipisisa zvino hachisi munoziva chinongova chimwe chinhu chaunowana maita henyu hanzvadzi hama chero imi abvunza izvozvo zvino heunoi uyu wakanaka mubvunzo pane nzvimbo dziri mubhaibheri dzakaita sasamueri wokutanga 1810 inotaura kuti mweya wakaipa wakabva kuna mwari wakaita zvinhu handisi kunzwisisa kuti mweya wakaipa unobva kuna mwari ndapota zvitsanangurei zvakanaka pamwe nerubatsiro rwashe ndinogona hazvisi kureva kuti mwari mweya wakaipa asi mweya wose wezvinhu zvose uri pasi pamwari uye vanoita kuti zvinhu zvose zvishande maererano nezvavanoda maona zvino pamubvunzo wenyu muri kutaura pamusoro pemweya wakaipa wakabva kuna mwari kunotambudza sauro aiva muchimiro chinhano chekumudhura nekuparara nekuti chekutanga akanga adzokera kumashure zvino kana ukadzokera kumashure mweya wakaipa mwari vanotendera mweya wakaipa kuti ukutambudze ndinoda kukuverengerai chimwe chinhu muchinguvana ndine imwe pfungwa pamusoro pavo pano maona mweya wose wakaipa unofanira kuva pasi pesimba ramwari munorangarira here Jehoshafati naAhabhu pavaibuda kuenda kuhondo zvino chinhu chekutanga munoziva pakanga paine vakanga vakagara pamasuo zvino Jehoshafati akanga ari murume akarurama uye akati madzimambo maviri akagara ipapo zvino vakabatanidza mauto avo pamwe chete zvino saka akati ngatibvunzei ishe pamusoro pekuti tiende here kana kuti kwete zvino Ahabhu akaenda akanotora vaprofita mazana mana vaaiva navo vose akavaita kuti vagare vachipiwa zvokudya pamwe nezvinofutisa nezvose vakanga vari muchimiro chakanaka zvino vakauya kumusoro ikoko uye vose vakaprofita muhumwe vakati endai uye mwari vachakupai kukunda endai kuRamoti Gireadhi zvino ikoko mwari vachatora chinhu chacho kuitira imi mumwe wavo akazvigadzirira nyanga mbiri akatanga kumhanya achitenderera semuenzaniso akati nenyanga dzesimbi idzi muchavasundidzira kubuda kunze kwenyika ndeyenyu asi munoziva pane chimwe chinhu pamusoro pemunhu wamwari asingangobatikani nezvose izvozvo maona kana zvikasadairirana nerugwaro pane chimwe chinhu chakatsveyama chero mutendi wese wechokwadi saka Jehoshafati akati hongu ava mazana mana ava vanotaridzika havo zvakanaka vanotaridzika sevanhu vakanaka vakatodaro pamwe Ahabhu akadaro Asi Jehoshafati akati, hamuna here, mumwe zvakare. Sei, mumwezve, imi muine, mazana mana. Ari muhumwe, nekuti akaziva kuti, paiva nechimwe chinhu chakanga chisiri, kunzwika zvakanaka. Maona. Akati, hongu, tine mumwe zvakare mwanakomana waImura, kumusoro kuno. Akati, asi, ndakamuvenga. Chokwadi, muchavhara chechi. Yake chero nguva yamunokwanisa muchamudzinga kubva munyika. Maona, chokwadi, ndakamuvenga. Seiko muchimuvenga? Anogara achiprofita zvakaipa pamusoro pangu. Ndinotenda kuti Jehoshafati akabva aziva ipapo chaipo kuti paiva nechimwe chinhu chakanga chisina kumira zvakanaka. Saka akati, endai munotora Mikaya. Saka vakakwidza ndokumutevera. Zvino heunoi achidzika zasi. Saka pavakakwira kumusoro, vakatumira nhume ikati, zvino mira zvishoma. Zvino vane madhokotera efundo ebhaibheri zasi uku, ndivo vepamusoro soro vari munyika, vane PH maLLD nezvose. Akati, zvino unoziva, iwe murume anonzwisa tsitsi asina kudzidza, hausi kuzopesana nevafundisi vose ivavo. Imura akataura izvi, kana ndinoreva kuti Mikaya akataura izvi, handina chandinotaura kusvikira Mwari vachiisa mumuromo mangu. Zvadaro ndichataura chaizvo izvo zvavanotaura. Ndinozvifarira izvozvo, ndinozvifarira izvozvo. Mumamwe mashoko, ndichamira neshoko zvisinei kuti vamwe vose vakataura kuti chii. Akati, saka akati, ndiri kukuudza, kana usingadi kurasirwa kunze wototaura hako chinhu chimwe chetecho. Saka akadzika zasi ikoko. Zvino akati, ndoenda here ikoko? Akati, endererai mberi. Akati, ndipei usiku huno, regai timbotaurirana naShe. Ndinozvifarira izvozvo. Saka usiku ihwohwo Ishe vakauya kwaari. Zvino zuva raitevera akaendako, uye akati, haaikwidza kumusoro. Akati, endererai mberi. Asi ndaona Israeri yakaita semakwai asina mufudzi, yakapararira pazvikomo. Oh, ini zvangu zvakabva zvamupedza simba. Zvino akati, handina here kukuudzai? Ndaizviziva. Ndizvo chaizvo zvaanogara achiita nguva dzose, kutaura chimwe chinhu chakaipa pamusoro pangu. Sei akanga achigara neshoko? Sei muprofita aive kumashure kwake, shoko raMwari richibva kuna Eria muprofita chaiye? Akati, nekuti wakadeura ropa raNaboti, asina mhaka, imbwa dzichananzva ropa rako zvakare. Zvino akamuudza zvakaipa. Erisha akanga aenda kare kudenga, asi akaziva kuti Erisha aiva neshoko raMwari. Saka akagara neshoko iroro. Ndinozvifarira. Garai neshoko. Kana Bhaibheri rakati Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, simba rake richiri rimwe chete, Mweya Mutsvene ndiwe chero ani naani anoda ngauye. Gara neshoko, hongu changamiri. Zvisinei kuti vamwe vose vanotii, kuti vanodya zvakanaka sei, uye kuti zvikoro zvingani zvavakapfuura nemazviri, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Saka zvino akati, muchida mukuru uyu ane nyanga dziri mumusoro make achaisunda nyika kubva pamberi pamambo. Akauya kwaari akamuhotsura mbama pamuromo muparidzi mudiki uyu. Aiziva kuti aingova muumburuki mutsvene mudiki, saka pakanga pasina chinhu kaizotaurwa nezvazvo. Saka akangomuhwatsura mbama pamuromo. Akati, ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Akati, Mweya waMwari waenda nenzira ipi pawabuda mandiri kana iwe unawo? Akati, uchanzwisisa paunenge wakagara mukeji kunze uko senhapwa. Akati, ndakaona Mwari vakagara pachigaro choumambo. Amen. Zvinoteererai. Uye hondo yekudenga yakanga igere yakavakomberedza. Chii chakanga chanetsa? Muprofita wavo akanga ataura kare zvakanga zvichazoitika kuna Ahabhu. Mwari akanga asiri Eria akazvitaura, akanga ari muprofita akazodzwa. Rakanga riri shoko raShe, zvanzi naJehovha. Zvino Mikaya akati, ndakaona hondo yose yekudenga yakaungana, igere yakakomberedza Mwari mumusangano mukuru, uye vaitaura mumwe kune mumwe. Zvino Ishe vakati, ndiani watingawana kuti adzike zasi? Ndiani wenyu anogona kudzika zasi kunonyengera Ahabhu, kumuendesa kunze uko kunozadzisa shoko raMwari, kunomuita kuti apfurwe? Ndiani watingawana kuti adzike zasi? Zvino mumwe aitaura kuti uyu kana kuti uyo. Zvino mushure mechinguva, mweya wakaipa, mweya wekunyepa wakakwira uchibva zasi ukati, kana mukangonditendera ndiri mweya unonyepa, ndichadzika ndinopinda muvaparidzi vose ivavo, nekuti havana Mweya Mutsvene. uye ndichavaita kuti vanongori vakomana vakadzidziswa kuchikoro. Zvino ndichadzika pasi ndinopinda mune mumwe nemumwe wavo ndovanyengera uye ndovaita kuti vaprofite nhema. Wakazvitaura here? Zvino wakati ndiyo nzira yatichanyengera nayo. Saka wakadzika pasi. Vakati, Mwari vakati, une mvumo yangu yekuenda. Zvino wakadzika ukanopinda muvaprofita ivavo venhema, shumiro yakadzidzirwa kuchikoro ndokuvaita kuti vaprofite nhema. Wakanga uri mweya wekunyepa uchishandira mukuda kwaMwari. Regai ndi chimwe chinhu zvakare chamungaone pano kwechinguvana. Tarisa izvi, ndinoda kuti muvhure neni kuna vakorinde vekutanga itsauko 5 ndima 1 kwechinguvana chete. Vakorinde vekutanga, zvinotarisai izvi. Kana muri kuda kuona chimwe chinhu chaMwari achiita chimwe chinhu kuti mweya iyoyo yakaipa kuti ichafamba. Zvakanaka. Pauro achitaura, zviri kutaurwa pachena kuti upombwe huri pakati penyu, uye upombwe hwakadaro hwokuti hauzivikanwi pakati pemarudzi. Munofungei nezvazvo pakati pechechi hwokuti mumwe anogara nemukadzi wababa vake, uye munozvikudza, uye hamuna? Ngationei. Ndinotenda kuti ndavhura mapeji maviri pane imi muri uye munozvikudza, uye panzvimbo yokunge makachema kuti zvino mirai zvishoma pano ndiri here? Hongu, ndizvozvo. Hongu, makachema ndizvozvo kuzvikudza, uye musina kunge makachema kuti uyo akabata izvi abviswe pakati penyu. Handizivi, handitendi kuti chero munhu angataure pane izvi kana kutapudza, asi ndiri kumiririra pane zvandinotenda. Kana munhu akazadzwa kamwe nemweya, haagori kurasikirwa nawo. Maona, maona. Nokuti ini zviro kwazvo, nyangwe ndisipo nemuviri, asi ndiripo hangu nemweya, ndatotongesa kare sekunge ndiripo pamusoro peuyo wakaita chinhu ichi. Muzita rashe wedu Jesu Kristu, makaungana pamwe chete, uye nomweya wangu nesimba raIshe Jesu Kristu, kuti munhu akadai aiswe kuna Satani kuti nyama iparadzwe, kuti mweya uponeswe pazuva raIshe Jesu. Mwari achiudza chechi chene inova mutumbi wavo pano panyika kuti zvino izvi zviri shure kwetestamende yakare mune itsva, achiudza munhu akanga akasviba kwazvo aine tsvina pakati pevanhu zvokuti aigara nemukadzi wababa vake chaivo, akati, chinhu chakadaro mumutumbi waKristu, imi chechi muisei kuna dhiabhori kuitira kuparadzwa. Maona, Mwari vanotendera kana vaine chimwe chinhu chavanoda kuona chaitwa kuisa shamu pane mumwe munhu, vanoregedzera mweya wakaipa pavari kuitira kuti itambudze munhu iyeye nekuvadzosa zvakare. Zvino tinoona kuti murume uyu mushure ndiro dambudziko rine machechi nhasi. Kana munhu akauya mumutumbi waKristu akava mumwe wenhengu, zvino akatanga kuita zvakaipa, panzvimbo yekuti imi mose muuye pamwe chete nekuita chinhu chimwe chetecho, zvino imi Branham Tabernacle zviitei izvozvo. Nekuti kana makangomuchengeta chete ari pasi peropa, zvino anongoramba achiita chinhu chimwe chete chakare, achidzokorodza nekudzokorodza nekudzokorodza nguva dzose. Uyai pamwe chete kugomuisa kuna dhiabhori kuitira kuti nyama iparadzwe, kuitira kuti mweya wake uri sekuti uponeswe pazuva rashe. Zvino tarisai shamu yaMwari ichiuya. Tarisai dhiabhori achimubata, mweya wakaipa unomubata. Zvino mukomana uyu pano akagadzirisa, akadzoka. Tinoona muna vakorinde vechipiri apo akanyatsozvichenesa pamberi paMwari. Tarisai Jobho, murume akakwana, murume akarurama. Zvino Mwari vakatendera dhiabhori wakaipa kuti auye paari agomuranga nezvinhu zvose kuitira kuti mweya wake ukwaniswe. Maona, saka mweya yakaipa ine Mwari vanoshandisa mweya yakaipa nguva zhinji kuti ishande paurongwa hwavo nekuda kwavo. Zvino heunei mumwe uri pano wakanyatsa kuoma mubvunzo. Ndinofunga kuti munhu mumwe chete, nekuti runoita serunyoro rumwe chete. kana munhu achifanira kuva nemweya mutsvene kuti ave kuva nemweya mutsvene kuti ave akatendeuka uye apinde mukubvutwa kochi nenge chakaita sei chinhano chevana vanenge vakafa vasati vasvika pamazera ekuzvidayirira voga uye vachazomuka riini zvino hama yangu hanzvadzi hatigoni kukuudzai izvozvo hapana gwaro rezvazvo mubhaibheri randingawana kune imwe nzvimbo asi ndinogona kutaura pfungwa dzangu zvino izvi zvinokusimbisai imi vanotenda munyasha dzamwari munoona munhu anoda kuziva unova mubvunzo wakanaka kwazvo maona munhu wacho ari kuda kuziva kuti rumuko rupi chii chichaitika kumwana mucheche kuti kana achizofanira kuva nemweya mutsvene kuti apinde mukubvutwa sezvandataura ndizvozvo ndizvo maererano nebhaibheri ndiko kudzidzisa kwerugwaro kwete kuti kusaenda kudenga nekuti vanhu vakazadzwa nemweya mutsvene ndeverumuko rwekutanga vasananguru uye vanosara veivavo vamwe vose vakafa havararami kwechiuru chemakore mushure memireniyum kunozova nerumuko rwepiri kutongwa kubva pachigaro chichena chikuru maona ndiwo urongwa chaihwo hwebhaibheri asi munhu uyu anoda kuziva kuti ko vana vacheche ava ivo nemamwe mashoko vakange vaine mweya mutsvene here vasisati vazvarwa vakaugamuchira here zvino izvozvo handigoni kukuudzai asi zvino ngatitaurei sekudai tinoziva kuti vacheche vanofa zvisinei nevabereki vavo vakaponeswa zvino handiwirirane nemafungiro evaprofita pane izvozvo vakati kana akange akafa aine mubereki akanga ari mutadzi kuti mwana mucheche iyeye anoenda kugehena oora hakuzove nechimwe chezvake zvachose zvakanaka jesu johani akati pakauya jesu tarirai gwayana ramwari rinobvisa chivi chenyika kana mwana mucheche iyeye aiva munhu uyo anofanira kuuya pasi pekutonga kwamwari zvino jesu akafa kubvisa chivi chivi chose chakabviswa pamberi pamwari apo jesu akafira chinangwa ichocho zvivi zvako zvakaregererwa zvivi zvangu zvakaregererwa zvino nzira yoga yaunogona kuregererwa kugamuchira kuregerera kwake zvino mwana mucheche haagoni kugamuchira kuregererwa kwake saka haana chinhu chaakamboita haana chinhu chaakamboita zvachose saka akasununguka zvachose kuenda kudenga asi unoti vanopinda here mukubvutwa zvino zvino iri ishoko rangu pachezvangu iyi pfungwa yangu zvino regai handigoni kuzviratidza nebhaibheri asi tarisai kana mwari nheyo yenyika isati yavepo vakaziva munhu wese aizova panyika munozvitenda here izvozvo vakaziva inda yose nhata yose nhunzi yose vakaziva zvinhu zvose zvaizova panyika kana vakazviziva izvozvo tarisai ngatitorei semuenzaniso mozisi mozisi paakaberekwa aiva muprofita jeremiya asati avapo mwari vakaudza jeremiya usati watomboumbwa mumimba yaamai vako usati watomboumbwa mumimba yavo ndakakuziva ndikakuchenesa nekukugadza muprofita kudzinyika johani mubhabhatidzi makore mazana manomwe negumi nemaviri asati aberekwa isaya akamuona muchiratidzo akati ndiye izwi reuyo anodanidzira ari murenje kufanotemera kana kufanoziva kwamwari kunoziva zvose maererano nezvevana vacheche maona zvavaizoita uye vakaziva kuti vaizofa vakaziva hapana chinhu chinogona kuitika mwari vasingazivi pamusoro pacho hapana chinhu chinoitika kune sezvakangoita mufudzi akanaka kuti anopinda sei zvino kutora izvi nerugwaro handigoni kutaura kuti rugwaro runoti zvakati zvakati ndiri kungozvitorawo sepfungwa yangu zvino mubvunzo unotevera ndeuyo wandinofunga kuti pamwe mumwe munhu akange ari zvandakataura pane humwe husiku tsanangurai mudzimai anoponeswa kuburikidza nekubereka mwana mudzimai haaponeswi nekubereka mwana asi ngativhurei zvino kuna Timotiyo wekutanga 2:8 kwechinguvana uye ngatimbotsvagei kuti bhaibheri rinotaura kuti chii pamusoro pemwana zvino ndinocherechedza kuti idzidziso yechikatorike iyo makatorike anoti mudzimai anoponeswa mukubereka mwana nekubereka mwana asi ngatiregei Handizvitendi izvozvo.
1 Timothy the 2nd chapter and let's begin at the 8th verse.
Timotheo wekutanga chitsauko 2. Uye ngatitangirei pandima 8.
And read just a moment.
Tigoverenga kwechinguvana zvino. Zvakanaka teererai. Saizvozvo kuti vakadzi venyu vayemure pachavo nguo dzakadzikama hatifaniri kubvunza izvozvo tingadaro here teererai kune izvi vano kunyara nekudzikama vasava nekurukwa kwebvudzi ravo kana ndarama kana aparera kana nguo dzinodya mari zhinji hama ndiri kukubatsirai pano ndotarira kudaro zvose izvi zvengowani itsva mazuva ose kana mazuva matatu muri kuona hazviratidzi kuva makristu asi sezvinofanira vakadzi vanopupura umwari nemabasa akanaka madzimai enyu ngaadzidze nokunyarara nokuzviisa pasi kwose asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise kana kuti ave nesimba pamusoro pemurume asi kuva akanyarara nokuti Adamu ndiye akatanga kuumbwa uye tevere Eva Adamu haana kunyengerwa asi mukadzi paakanyengerwa akawanikwa ari mukudarika asi uchaponeswa nekubereka vana kana zvino haasi kutaura kumudzimai wemunyika achiita vana kana akaramba ari mukutenda maona kana akaenderera mberi akatogara ndiye mudzimai waari kutaura nezvake mudzimai akatoponeswa kare maona nerudo neutsvene pamwe chete nekudzikama kwose kwete nekuti aita mwana zvinomuita kuti aponeswe asi nekuti ari kukudza vana achiita basa rake kwete kurera katsi imbwa nezvimwewo kuti zvitore nzvimbo yemwana sezvavanoita nhasi achiipa rudo rwaamai kuitira kuti agone kubuda achiita zvemafaro usiku hwose vamwe vanhu vanodaro ndine urombo asi vanozviita zvakakosharara kwazvo kuti ndizvitaure asi chokwadi ichokwadi maona havadi mwana mucheche nokuti vanozobatikana naye asi mukubereka vana kana akaramba ari mukutenda utsvene nekudzikama kwose anoponeswa asi vana kana vari uchaponeswa zvakare kana wakaberekwa patsva uchazo unogona kupodzwa kana ukatenda unogona kugamuchira mweya mutsvene kana ukautenda ugadziriri kana ukaugadzirira zvino achaponeswa kana akaramba achiita zvinhu izvi maona asi kwete nekuti mudzimai saka zvakanaka hama hanzvadzi haisi dzidziso yechikatorike zvachose zvino ndinoda pano pane mumwe unova wakaoma kwazvo zvino tine mumwe zvakare ndinofunga kuti pamwe tine nguva yavo ndangotora nguva yedu zvino izvi zvinongova izvo zvinongova izvo zvakazobuda murumutsiriro izvo zvinova izvo zvakabuda mumisangano mibvunzo iyi zvino hama Branham zvakaita zvokutaipwa rugwaro here kuti munhu ataure nendimi odudzira ndimi dzake pachake kana zviri izvo ndapota tsanangurai vakorinde vekutanga kana vakorinde 14:19 uye zvakare vakorinde 14:27 zvakanaka ngatiende kurugwaro irworwo tione zvarunotaura uye zvakare tichaona kana tikazvichengeta zviri mumagwaro tinoda kuramba tiri mumagwaro zvino vakorinde 14 zvino munhu anoda kuziva kana zviri mumagwaro kuti munhu azvidudzirire shoko rake raataura nendimi kana zviri izvo tsanangurai vakorinde 14:19 ngationei 14:19 zvakanaka zvepanoi apa asi mumachechi ndikataura mashoko mashanu nokunzwisisa kwangu kuti nenzwi rangu ndidzidzise vamwewo pane zviuru gumi nedzimwe ndimi dzisingazivikanwa Zvino inotevera indima 27 yavanoda kuziva. Kana munhu achitaura nerurimi rusingazivikanwi, ngazviitwe nevaviri kana varege kupfuura vatatu vachiravana nemumwe ngaadudzire. Zvino ndanzwisisa pari kuedza kusvika nemunhu uyu apo pandiri kuda ndichaverenga chimwe chinhu kwamuri muchinguva, asi ndinofunga zviri kuda kuedza kutaurwa nehama kana hanzvadzi. Zvakanaka here kuti munhu ari kutaura nendimi adudzirewo zvakare shoko raataura? Zvino shamwari inodikanwa, kana mukangoverenga ndima 13 muchitsauko chimwe chete ichakuudzai, saka uyo anotaura nerurimi rusingazivikanwe ngaanamate kuti akwanise kududzira. Chokwadi, anogona kududzira shoko rake. Zvino kana tikanga ngatingo, saka imi verengai zvose apa uye munogona kuona kuti zviri. Chingoverengai chitsauko ichocho chose, chakanaka kwazvo, chinozvitsanangura. Zvino kutaura nendimi, zvino tichiri ipapo, zvino izvi zviri kuiswa patepi, ndinoda kutaura kuti ndinotenda zvakangofanana mukutaura nendimi sekutenda kwandinoita mukupodza kwaMwari nerubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene, kuuya kwechipiri kwaKristu uye nesimba renyika ichazouya. Ndinongotenda mazviri sekutenda kwandinoita, asi ndinotenda kuti kutaura nendimi kune nzvimbo yako, sezvakangoita kuuya kwaKristu kune nzvimbo yako, kupodza kwaMwari kune nzvimbo yako, chinhu chose chine nzvimbo yacho. Zvino kwamuri imi vanhu, ndine mukana wokutaura izvi zvino uye ndinoda kuzvitsanangura. Zvino kana ndikarwadzisa mumwe munhu, handireve kudaro, handireve kukonzera nyonganiso, asi teererai dambudziko raivapo pakutaurwa kwendimi dzisingazivikanwi nevanhu vechipendekosti. Zvinova neniwo ndiri mupendekosti, maona. Zvino rakanga riri dambudziko ndeiri kuti havazviremekedzi, uye chimwe chinhu vanongozvisiya zvichiitwa nenzira yese yese, havadzoki kushoko. Zvino teererai heino nzira, regai heino nzira iyo chechi yakamiswa. Zvino muchechi yechipendekosti, kana dai ndaifudza chechi ino, ndaizokuudzai kuti ndaizoimisa nenzira ipi, maona. Dai ndaiva ndaizova pano nguva dzose kuti ndiifudze, ndaizotsigira chipo chose chiri muBhaibheri. Ndaiudza vatendi kuti vatange vabhabhatidzwa muMweya Mutsvene, uye zvadaro chipo chose chevaKorinde vekutanga 12 chingadai chiri kushanda muchechi mangu kana ndaigona kuvaisa imomo mutumbi wose uchishanda. Zvino kana mukacherechedza, kwete kutaura zvino, uye rangarirai, handingataure shoko rimwe rinopesana rinogona kumhura Mweya Mutsvene, uye Mwari vanoziva kuti handingataure izvozvo zvisiri izvo, maona. Ndiri kutaura izvi chete kuti ngedze kukupai maonero erugwaro, mushure mekunge ndari nzvera zvino kwemakore angade kuita 20, ndanga ndiri kuparidza kwemakore angada kusvika 30, uye ndakambopfuura nemune zvinhu zvose ndakangotsungirira, munogona kufungidzira pazvaiva. Uye ndichitarisa munhu wese nedzidziso yavo pasi rose nekuzvitora, nekuti ndine hanya nazvo zvinodiwa nevanhu kunze kwangu. Ndinofanira kubva pano, unofanira kuzobva pano. Kana ndikaenda semuprofita wenhema, ndicharasikirwa nemweya wangu, uye murasikirwa newenyu pamwe neni. Saka zvinopfuurira, zvinopfuurira chingwa chemazuva ose, zvinopfuurira mukurumbira, zvinopfuurira chimwe chinhu chese hacho, upenyu kwandiri, maona. Zvino ndinoda kugara ndakaperera zvakadzamisa. Zvino ukapinda muchechi yechipendekosti, chinhu chekutanga, handirivi vose, vamwe vavo vari. Nguva zhinji ukapinda muchechi wotanga kuparidza, apo uri kuparidza mumwe munhu anosimuka otaura nendimi. Zvino munhu mudikani iyeye anogona kunge akazadzwa zvakakwana neMweya Mutsvene, uye unogona kuva uri Mweya Mutsvene uri kutaura kuburikidza nemwe munhu iyeye, asi zvazviri ndezvekuti havana kudzidziswa. Kana shumiro ino papuratifomu iri pasi pekufemera ichitaura, mweya wevaprofita uri pasi pemuprofita, maona. Zvinhu zvose ngazviitwe. Zvino svikai pano kuna Pauro kuti sei achitaura kudaro, kuti kana mumwe ataura nezvimwe zvakadaro, paakauya paingova nenyonganyonga. Zvino ndanga ndiri kudana vanhu aritari, zvino mumwe munhu osimuka ndokutaura nendimi. Zvinongo saka zviri nani kutongobva waregedza zvekudana vanhu kuaritari, zvinoimisa, maona. Uyezve chimwe chinhu, nguva zhinji vanhu vanosimuka kutaura nendimi, uye vanhu vanogara vachitsenga chingamu vachitarisa kwese kwese. Kana Mwari vari kutaura, ramba wakanyarara, teerera. Kana chiri chokwadi, kana uri mweya mutsvene uri kutaura mumunhu iyeye, iwe gara wakanyarara woteerera, iva neruremekedzo. Dudziro inogona kuuya kwauri. Maona, gara wakanyarara, teerera dudziro. Zvino kana pasina mududziri muchechi, zvino vanofanirwa kunyarara mumutumbi. Uye zvakare kana vakataura nendimi isingazivikanwi, Bhaibheri rinoti ngavataure kwavari vega uye nekuna Mwari. Uyo anotaura nendimi dzisingazivikanwi anozvisimudzira. Zvino ndidzo ndimi dzisingazivikanwi mitauro. Mitauro yakasiyana, hapana zviripo anodaro, asi icho chinoita ruzha chine zvachinoreva. Asi imi kana hwamanda yarira, unofanira kuziva kuti inorira sei. Chingoiridza kana kuti hauzoziva kuti unozvigadzirira sei kuhondo. Kana munhu ari kutaura nendimi achingo rira ndizvo zvoga zvazviri, ndiani angazivi zvokuita? Asi kana ikarira nemuririro wekumutsa, zvinoreva kuti muka. Kana ikaita kamuririro kekugogodza, zvinoreva kuti rara pasi. Maona, kana ikarira nemuririro wekurwa, zvinoreva kuti rwisa. Inofanira kuva nezvainoreva, uye kwete kungotaura koga. Saka muchechi, kana musina mududziri asi kuti mune mududziri, ipapo ndimi ndidzo dzinozova dzemuchechi. Zvino kumubvunzo wenyu, shamwari inodikana, unoti ndingasva ndataura zviuru zvishanu, mashoko mashanu nemu, uye kuitira kuti vanhu vandinzwisise pane zviuru zvishanu chero mamwe ayo ainotaura mundimi isingazivikanwi ichokwadi. Asi verengai muchidzika kunze kwekunge zviri nechizaruro kana nedudziro kuti zvisimudzire. Maona, kusimudzira. Zvino ndichangoita sekukupai mafungiro madiki. Ko, kana ku, kana dai ndaizofudza chechi ino iri kuuya, kana Mwari vaizondidana kuti ndiifudze, heino nzira yandaizoifambisa nayo. Ndaiedza kutsvaga munhu wese imomo ane chipo. Zvino ndaizoti vanhu ivavo vasangane kweingaite awa shumiro dzisati dzambotanga, vari mukamuri pachavo, ndovasiya vakagara pasi pemweya. Uye chinhu chekutanga munoziva, mumwe anouya ane chipo chekutaura nendimi. Zvino anotaura nendimi munhu wese ogara akanyarara. Zvino zvadaro, mumwe anosimuka odudzira zvaataura. Zvino izvozvo zvisati zvapiwa kuchechi, Bhaibheri rinoti zvinofanira kuongororwa pakati pezvapupu zviviri kana zvitatu. Zvino ndiye munhu ane kunzvera kwemweya. Maona, nekuti nguva zhinji masimba akaipa anopinda imomo. Maona, Pauro akataura nezvazvo, asiwo zvakare simba raMwari riri imomowo zvakare. Ndiudzei ungano isina chakaipa chinogaramo. Ndiudzei ndepapi panounganwa pamwe chete nevanokomana vaMwari pasina Satani pakati pavo. Zvinova zvose, saka usafinyamire izvozvo. Maona, Satani ari kwese kwese. Zvino nezvinoitiri pano, mumwe munhu anotaura nendimi. Zvino pane vatatu vakagara ipapi vane mweya wekunzvera. Zvino mumwe anotaura nendimi, zvino opa shoko. Zvino hakungazovi kungotaura rugwaro, nekuti Mwari havashandisi kudzokorora kusina maturo. Uye vakatiudza kuti tisazviita. Maona, saka hazvisi izvozvo, ishoko kuchechi. Takava nezvinhu zviviri murumutsiro runo pari zvino. Tarisai, zvakanga zviri chimwe nechimwe chazvo chakakwana, chakananga chaipo. Maona, ndokupinda. Mumwe murume akasimuka akataura nendimi, ndokupa dudziro, akadzoka zvakare uye akasimbisa shoko iroro ranga richangobva kutaura. Mumwe akasimuka humwe usiku akataura mune ari pasi pekufemera kwechiprofita, akataura chimwe chinhu asingazivi zvaaitaura. Uye zvadaro, kwekupedzisira akataura kuti akaropafadzwa uyo anouya muzita rashe. Nekukurumidza chimwe chinhu chakandibata nekukurumidza chaiko chikati. Neimwe nzira, akaropafadzwa uyo anotenda kuti ava ndishe vauya. Munoona kusanga, ndokubva mweya mutsvene wadonha muchivakwa usiku hwapfuura. Maona, ndezvekusimudzira. Ndakanga ndakamira ipapo ndichiedza kuudza vanhu kuti vanofanira kugamuchira mweya mutsvene. Zvino dhiabhori akanga apinda pakati pevanhu achiti, musateerera, garai makanyarara. Hanzvadzi yangu yakati, Bhiri, ndanga ndiri kufara kwazvo pawanga uchiparidza. Ndazwa kunge ndaigona kusimuka zvisvetuka nemumadziro. Ndikati, simuka usvetuke, ndizvo zvoga. zvino akati asi watanga kuita izvozvo zvino akati vanhu vatanga kudanidzira akati ndabva ndangonzwa sekuva chinhu chakare chisina basa ndikati ndidhiabhori ndisatani paanopinda kuzoita izvozvo ndakati unofanira kusimuka zvakadaro tiri vapurisita kuna mwari vanoita chipiriso chipiriso chepamweya zvibereko zvemiromo yedu tichipa rumbidzo kuzita ravo maona zvino zvino hezvinoi zvakaitika zvino mweya mutsvene wakadzika nekuti izvozvo zvaingova akaropafadzwa uyo anotenda usiku huviri hutatu hwakatevedzana ndakaedza kuzviisa imomo uye zvadaro mweya mutsvene wakataura uye ukati pasi pekufemera ukati akaropafadzwa uyo anouya muzita rashe zvino ndisati ndataura chero chinhu ndakanga ndatozvitaura kare akaropafadzwa uyo anotenda kuti ishe vauye mune izvi muri kuona zvino ndanga ndichangobva kutaura izvi mweya mutsvene ndimwari pachavo mauri maona zvino vainge vazvibata maona uye ipapo mweya mutsvene wakadonha pakati pevanhu munoona here kuti unosimudzira sei chiprofita zvino pane mutsauko pakati pechiprofita nemuprofita chiprofita chinobva pane mumwe chichienda pane mumwe asi muprofita anoberekwa kubva muuchechi ari muprofita vane zvanzi najehovha hakuna zvokuvaongorora kwavari hamuvaoni vachimira pamberi paisaya kana jeremiya chero mumwe wevaprofita ivavo nekuti vakanga vaine zvanzi najehovha asi mweya wechiprofita uri pakati pevanhu unotofanira kuutarisa nekuti satani anoverevedza imomo maona zvino asi dzinofanira kuongororwa zvino ticha tichaita rumutsiriro zvinotarisai izvi nepedyo chaipo zvino imi vashumiri tiri kugadzirira rumutsiriro zvakanaka kana kuti pamwe tiri kungoita shumiro yechechi yamazuva ose chechi iri kubvira moto inofanira kugara yakadaro nguva dzose saka pamwe tine vanhu vashanu kana vatanhu vatova nezvipo mumwe anotaura nendimi vaviri kana vatatu pamwe vanotaura nendimi vana kana vashanu nendimi vane chipo chendimi vachitaura nendimi dzisingazivikanwi vaviri kana vatatu vavo vachigona kududzira pamwe pane mumwe vaviri kana vatatu vavo vane zvipo zveuchenjeri zvakanaka vose vanosangana vanhu ivavo vane zvipo imi zvipo izvozvo zvakapiwa kwamuri kwete kuti mutambe nazvo kwete kutaura kuti mbiri kuna mwari ndinotaura nendimi hareruya kucha uri kuzvideredza pachako izvo zvakapiwa kwamuri kuti mushande nazvo zvino chikamu chenyu muchechi chinofanira kuuya shumiro huru isati yatanga nekuti vasina kudzidza vachange vari pakati pedu zvino munobva mapinda mukamuri mogara imomo imi vanhu pamwe chete nekuti munoshanda pamwe chete muvhangeri zvino munogara imomo ishe pane here chimwe chinhu chamunoda kuti tizive usiku huno taurai nesu baba vekudenga muchiisa munamato zvikumbiro moimba nziyo pakarepo mweya unobva wodzika wodonhera pane mumwe munhu wotaura nendimi mumwe anosimuka zvino oti zvanzi najehovha chii ichocho teererai enda unoudza hama Jones kuti vabve panzvimbo yavari kugara nekuti mangwana masikati pachava nedutu guru richatsvaira nyika iyoyo uye richatora imba yavo ngavatore zvinhu zvavo vabve ipapo zvino zvinoita sezvakanaka asi mirai zvishoma panofanira kuva nevarume vatatu ipapo vane mweya wekunzvera mumwe wavo anoti zvanga zviri zvashe mumwe oti zvanga zviri zvashe vaviri kubva muvatatu zvapupu zviri kana zvitatu zvakanaka vanozvinyora achidimbu chebepa ndizvo zvataurwa nemweya zvakanaka vanodzokera mumunamato zvakare vachitenda ishe mushure mechinguva zvanzi najehovha muprofita anosimuka zvanzi najehovha usiku huno kubva kunew york city kuchava nemudzimai ari panhoo achapinda muchivakwa ari panhoo akamuonera sikavhu yegirini mumusoro make ave kufa nekenza zvakakonzera kuti ave zvaari ishe vakamutsamwira imwe nguva akaba mari kubva muchechi yavo paakanga aine makore gumi namatanhatu ekuberekwa udza hama branham kuti vamuudze zvinhu izvi zvanzi najehovha kana akazvigadzirisa achapodzwa mirai zvishoma zvinoita sezvakanakisa kwazvo asi mirai zvishoma uchaisa here zita rako pabepa iri munzveri uchaisa zita rako here zvanga zviri zvashe mumwe oti zvanga zviri zvashe Ipapo, ipapo, unozvinyora pasi. Zvanzi naJehovha, usiku huno pachava nemudzimai achapinda muno chimwe chinhu. Chakati chikati, uyo anonzvera mweya, vaviri kana vatatu vavo, vanosaina mazita avo pariri, mashoko ose aya apiwa. Zvakanaka, zvino shure mechinguva vanotanga kunzwa bhero richirira chechi inenge yatanga. Zvino vanounza mashoko aya voaisa pano padhesiki pano chaipo ndipo paanofanira kugadzikwa. Ndiri kune imwe nzvimbo ndichinzvera ndichinamata. Mushure mechinguva ndinobuda mushure mekunge nziyo dzaimbwa chechi yose iri muurongwa, vanhu vachiuya vachigara vari mukufunga kwakadzama vachinamata. Ndizvo zvamunofanira kuita, kwete kuuya kuchechi motaura mumwe kune mumwe. Uyai kuchechi kuzotaura naMwari. Itaiyanano yenyu kunze uko. Maona, tiri kuyanana naMwari zvino. Zvino tinouya pano tichitaura zvose chinyararire, chiremekedze mweya uchifamba. Muridzi wepiano anouya papiano maminitsi angaita mashanu shumiro yekuimba isati yatanga. Otanga zvinotapira chaizvo zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu. Zasi ikoko cheneswa kubva muchivi ndakachemera. Kana rumwe rwiyo rwakanaka runotapira rwakanyorovera chaizvo. Zvinounza hupo hwomweya mutsvene mumusangano. Maona, zvakanaka. Vanhu vakagara ipapo, vamwe vavo vanhu vachaizvo vanotanga kuchema vachiuya kuaritari kuzotendeuka shumiro isati yatombotanga. Mweya mutsvene uripo. Maona, chechi iri mumarwadzo. Makristu ari kunamata, vagara panzvimbo dzavo. Havana kugara ipapo vachitsenga chingamu vachiti, iwe didi, ndipewo imwe ndependi yako yepamuromo. Ndinoda, unoziva, unoziva, ndinoda, unoziva. Imwe zuva pandaive zasi uko ndichitenga, ndinokuudza ndakapotsa ndakutsika zvigunwe zvako. Ndakambozviona here zvakadaro? Unofungei pamusoro pazvo? Oh, nhai vedu, zvino moidana kuti imba yaMwari. Handiti zvinonyadzisa, mutumbi waKristu uchiuya pamwe chete hapo patigere. Murume akagara parutivi. Nhai, unoziva patakaenda uko? Uyu nhingi nhingi nanhingi nhingi nanhingi. Zvakanaka kuri kunze, asi mukati muno mumba maMwari. Pindai muchinamata, torai nzvimbo dzenyu. Ndiri kutaura zvino kwete kumachechi enyu, hama. Handizivi zvamunoita. Ndiri kutaura kutabhanakeri ino. Ndiri kutaura nevangu vemumusha. Maona, ndizvozvo chaizvo. Zvino pamunopinda saizvozvo, ipapo chinhu chekutanga munoziva, mufudzi anobuda ane chizoro. Haafaniri kunge achipindura ichi icho nechimwewo. Ari kubva chaimo chaimo muunyoro hweshumiro yake. Anga ari pasi pesimba remweya mutsvene. Anofamba achipinda umo chaimo makaungana. Dzimwe ndimi dzemoto dziri pamwe chete. Vavapotse shongwe zvino. Maona, uri kufamba famba. Anobuda achiuya pano onhonga izvi. Shoko rinobva muchechi. Zvanzi naJehovha, hama Jones vabve pamba pavo mangwana masikati na2 o'clock. Dutu guru richatsvaira nzvimbo yavo. Vatore zvinhu zvavo vabve ipapo. Hama Jones anozvitambira. Zvakanaka, zvakanyorwa pasi. Zvanzi naJehovha, pachava nemudzimai ane zita rekuti nhingi nhingi achauya muno usiku huno, uye zvakanga akaita zvakati nezvakati sezvandangobva kutaura. Maona saizvozvo. Zvakanaka, zvakagara ipapo. Ndizvozvo vatowana nzvimbo yavo zvino muchechi. Zvakanaka, zvino anotora shoko. Zvino chekutanga munoziva, anotanga kuparidza. Hapana chinofanira kukanganisa, zvatoitika kare. Zvino tava kupfuurira mberi, tinoparidza mharidzo. Zvino mushure mechinguva chinhu chekutanga munoziva apo mharidzo yapera, mutsara wekunamatira varwere unotanga. Heunoi mudzimai anouya, mumwe munhu ataura nendimi akati ari kuuya. Maona, mumwe nemumwe wedu anoziva zviri kuda kuitika. Mumwe nemumwe wedu anozviziva. Onai kuti kutenda kunotanga kusimuka sei. Naidzo ndimi dzemoto dzakamira pamusoro penyu zvino, unotanga kuungana pamwe chete. Sei ibasa rakatopera kare? Ndizvo zvoga. Mudzimai iyeye ndichati mai nhingi nhingi vekunew york city vakagara pano. Maona, oh, ndizvozvo. Koma zviziva sei? Ishoko rabva kunasha kuchechi. Pamaiva nemakore 16 ekuberekwa, makanga musiri here pane nzvimbo yakati yakati mukaita? Makatora mari muchechi mukaiba, uye mukabuda mukanotenga hembe itsva nayo. Oh, ndizvozvo, ndizvozvo, ndizvozvo chaizvo zvataudzwa naMwari usiku huno kuburikidza nahama nhingi nhingi. Vataura nendimi hama nhingi nhingi, vadudzira hama nhingi nhingi pano, vati pakunzvera, vati zvabva kunashi, uye ichokwadi hongu. Saka zvanzi naJehovha, endai munozvigadzirisa uye munopora kenza yenyu. Hama Jones vanoenda kumba votora ngoro, voiswededza pezvo, votora midziyo yavo, voenda vachibva ipapo, na2 o'clock, mangwana masikati, vakomanaka, zvose zvinoondomoka pasi. Maona, zvino chechi inorumbidza, maita henyu Ishe Jesu, nekunaka kwenyu, zvino, ndozvazviri kusimudzira kune chechi. Zvino, kana zvikasaitika, mushure mekunge, vazvitaura, ipapo, mune mweya wakaipa pakati penyu. Hamudi chinhu ichocho chakaipa. Ko, munodirei chinhu chakaipa? Yoma, matenga akazara nezvePentecost zvechokwadi. Musatore, chinotsiranisa, chakare, chinobva kuna diabore. Torai chinhu chamazviro kwazvo, Mwari vanacho chenyu. Zvino musava nemimwe misangano zvakare, uye nekuisa chero chimwe chinhu pamusoro pano, kusvika Mwari vagara, vatotsigira kuti zvamuri kuita ndizvo zvechaizvo, nekuti uri mubatsiri kuchechi mukushanda kwevhangeri. Zvino, manzwisisa zvazviri here? Zvino, ndimi dzisingazivikanwi, hakuna munhu uyo anoziva zvaari kutaura nezvazvo. Anotaura, asi ruzha rwoga rwoga, rune zvarunoreva. Zvine zvazvinoreva. Izvozvo. Mutauro, kune imwe nzvimbo. Pandaiva kuAfrica, handina kumobvira ndakazvitenda, asi chinhu chose chaiita ruzha, chaive nezvimwe zvachinoreva kwachiri. Bhaibheri rinoti, hapana ruzha rusina zvarunomiririra, rusina zvarunoreva. Ruzha rwose runoitwa, rune zvimwe zvarunoreva kune chimwe chinhu. Nai, ndainzwa vanhu vachiti, ndaiti, Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, mumwe wavo aitanga, baba, bubu, baba, mumwe wavo oti, zvino izvozvo zvaiva Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Maona, waive ne, uye, waisareva chimwe chinhu kwandiri, asi kwavari, waiva mutauro wakangofanana nekutaura kwandiri kuita nemi, apo mududziri weZulu, Tosa, Basutu, nevamwe vakasiyana-siyana, pavaidudzira, zvose hazvo zvaiva zvataurwa. Munhu wose akanzwisisa, uye zvinhu izvi zvamunonzwa vanhu ava vachingotaura zvisinganzwisisiki, mofunga kuti kungowavata kwakawanda. Hakusi, kune zvakunoreva, saka tinofanira kuzviremekedza, tozviisa munzvimbo yazvo. Zvino, pamwe, hapana kuva neshoko, zvino, shumiro yapera, kudana vanhu kuaritari, kwaitwa, zvino mushure mechinguva, mumwe munhu, panga pasina shoko, rabva seri uko. Mumwe munhu anosimuka, paanongowana mukana wekudaro, mweya mutsvene, zvino, Bhaibheri rakati, kana pasina mududziri, ngaanyarare, zvisinei kuti anoedza kuda kutaura, zvakanyanya sei, nyarara, unoti, handigone kuzviita, Bhaibheri rakati unogona, maona, saka, zvatopera zvakadaro, maona, ngaanyarare, zvino kana iwo, mukana wauya apo, zvinhu zvose, zviri muurongwa, zvino kana mweya mutsvene wasvetukira paari, kuti ape shoko, ipapo, ngaaripe, ndizvozvo chaizvo. Zvaunofanira kuita. Zvino, midziro youya ichiti, pane mudzimai ari munhu ane zita rekuti Sally Jones, zvinovimba kuti mudzimai iyeye asi munhu ane zita iroro, asi Sally Jones, maona, muudzei kuti ndiwo usiku hwekupedzisira hwekudanwa kwake. Ngaazvigadzirise naMwari, nekuti ane nguva pfupi ari pano. Zvino, Sally Jones anomhanya kuaritari nekukurumidza kwaangagona kusvika ikoko, maona. Nekuti ndiko kudanwa kwake, nekupedzisira, maona, ndiko kupa shoko kana kusimbisa, kana chimwe chinhu. Ndiyo chechi yechiPentecost iri kushanda. Hapana mukana wekuti mweya yakaipa iverevedze ichipinda, nekuti zvagara, Bhaibheri rinopa, nemazvo, ngazvive, vachiravana, uye, nevatatu, uye vaviri, kana kudarika, ngavaongorore, ndiyo chechi. Asi takazvana kupi, nhasi uno. Kusvetuka nekuenderera, tichiseka, nekupfuurira mberi, mune munhu achiri kutaura nendimi, mumwe achitarisa, achitaura pamusoro pechimwe chinhu, nekungozara panzvimbo, mufundisi achiita chimwe chinhu, kana mumwe munhu achingofamba-famba muvanhu. Saka, hazvina kunaka, pamwe mufundisi achiparidza, zvino mumwe munhu osimuka, achimuvhiringa, mune pamwe, ari kuverenga Bhaibheri zvino, mumwe munhu, achiverenga Bhaibheri, zvino mumwe munhu, kumashure uko, achitaura nendimi, oh, kwete. Maona, muparidzi ari kuparidza papurupiti, mumwe munhu, osimuka, achimuvhiringa, achitaura nendimi. Zvakanaka, handitauri kuti hausi mweya mutsvene, asi munofanira kuziva kuti munoshandisa sei mweya mutsvene. Maona, kuushandisa. Zvino, ndiri kutora, muchine mukana here, wemumwezve, zvino mangwana isvondo, zvino ticha. Ngatingu, heunoi mumwe, ndinofunga kuti ndiwo wakanyanyisa kunaka. Uye zvino kana imi mose, mukangotsungirira neni kwemamwe maminitsi mashoma. Ndapota, uye zvadaro ndicha, ndinoda kuti imi mubate izvi, ndachengetera uyu, nechinangwa, uye ndiwo wangu wekupedzisira. Zvino, chekutanga ndichaverenga, zvinhu zviviri, zvabvunzwa nemunhu uyu, zviri pachiimbo chebepa rakare chakanyorwa nerunyoro rwakanaka handisi kuziva kuti ndiani hapana zita rakasainwa kune chero wawo hama Branham zvakanaka here kuti vashumiri vagombedzere zvakanyanya vanhu kuti vape mari mumisangano yavo vachitaura kuti mwari vavaudza kuti vakawanda zvakati vari muungano vari kufanira kupa mari yakadai kana izvi zvakanaka ndinoda kuziva kana zvisina kunaka ndinoda kuziva zvandikanganisa zvakanyanya zvino unoona shamwari ndiri kuda kukuudza zvandinofunga munoona zvino hazvireve kuti ndizvo ndinofunga kuti zvakaipa kwazvo zvino ndinofunga izvi mwari vakandituma kunzvimbo dzekuvhangera ndakaona nguva yandakaita sekunde ndapererwa uye ndakanga ndisina mari zvachose zvino ndaiti chingofambisai ndiro yemupiro zvino maneja aiuya kwandiri oti tarisa Billy tine chikwereti zviuru zvishanu zvamadhora usiku huno vakomana une mari here kujeffersonville yekuchibhadhara ndaiti zvakanaka mwari vandituma pano kana kuti handaizouya maona chingofambisai ndiro yemupiro zvino musangano usati wapera mumwe munhu anoti munoziva ishe vazviisa pamwoyo pangu kuti ndipe madhora zviuru zvishanu pane izvi maona sekutanga tungamirwa kuzviita handitendi mukugombedzera nekukumbira nekupemha mari ndinofunga kuti chinhu chisina kunaka zvino hama kana muchizviita musaite kuti ndikutsamwisei maona munogona kuva nemvumo kubva kuna mwari kuzviita asi ndiri kuzvitaurira ini pachangu handitende mazviri zvino ndakatoziva vashumiri vaienda vachiti ndakamirapo kasirikare zvino ava havasi mapendekost ava nde zvino machechi maona mamwe machechi wakange uri musangano mukuru wekunze geti wanga uineni nevamwe vakawanda vari pano zvino vakatora masikati ose pane rimwe sangano rine mukurumbira maviri kana matatu awo pamwe chete ndiwo machechi emazuva ose chaiwo sezvakaita machechi edu echizvino zvino muno muguta nemwamwe akadaro pakonvenisheni huru zvino vakatora masikati ose vakamira papuratifomu vachityisidzira kuti mwari vaizoparadza zvirimwa zvavo vaizopa vana vavo poriyo nezvinhu zvakadaro kana vasina chavaisa mumusangano iwoyo ndicho chokwadi chaicho nebhaibheri iri pamberi pangu ndakati kumhura mwari nevateveri vavo kana mwari vakakutuma vachakuchengeta kana vasina kukutuma saka rega sangano rikuchengete ipapo asi iwe kana mwari vakakutuma vanokuchengeta ko mutambo wekisimusi muchechi yemweya mutsvene zvino kana uri pamusoro pakristu zvinogona kuva zvakanaka asi kana uri zvasanta claus handitendi maari ndakabva kare ndakabva pazviri kare handitendi muna santa claus zvachose maona uye zvimwe zvezvinhu zviiki zvekisimusi zvavainazvo ndinofunga kuti hazvina musoro uye asi ndinofunga kuti vakabvisa kristu wose kubva mukisimusi vakaisa santa claus mairi zvino santa claus inyaya yengano handisi kukanganisa kana mamwe emanzwiro enyu ndinotarira kudaro pamusoro pevana asi ndinokuudzai pano kasirikare angaita makore makumi maviri nemashanu makumi matatu akapfuura apo mumwe mushumiri muno muguta rino mufudzi weimwe chechi huru muno muguta wandaiziva zvakanyanyisa shamwari yangu yepamwoyo akafamba achiuya kwandiri zvino charlie bohannon hama mike munorangarira here charlie bohannon shamwari yangu yakanaka ndokugara muhofisi make imomo akati handimbofi ndakaudza vana vangu kana vazukuru vangu kuti vaudzwe nhema iyoyo zvachose akati mukomana wangu ini mudiki akauya kwandiri mushure mekunge ava nemakore angaite gumi namaviri zvino achitaura nezvasanta claus zvino iye akati handiti mudiwa ine chimwe chinhu chekukuudzai akati amai munoziva ndokuenderera mberi kumuudza zvaakaita zvino mushure mekunge adzoka akati saka baba jesu uyu ndicho chinhu chimwe chetecho here taurai chokwadi santa claus ingano yechikatorike yemumwe muchinda chris kringle kana kuti mutsvene nicolas mumwe mutsvene mujerimani wakare mukatorike wemakore akawanda akapfuura uyo aitenderera achiita zvakanaka kuvana zvino vakadzika nayo mumazera setsika asi jesu kristu ndiye mwanakomana wamwari iye ndeye mazviro kwazvo uye anorarama zvino ndeuno mubvunzo wekupedzisira unova wakanyanya zvinotarisai munogona kupesana neni pauri asi kana uchipesana neni rangarira ngazve muushamwari ungadaro here ndinokudai uye handidi kurwadzisei ndiri kungo ndiri kuda kuva ndakatendeka kana ndikasagona kana ndikaudza mukomana wangu nhema zvino ndiri munyepi maona ndinoda kumuudza chokwadi zvino ndikamuudza nezvaSanta Claus ndinoti hongu chokwadi kuna Santa Claus tarisa baba pausiku hwekisimusi maona hongu munoziva rimwe zuva ndaive zasi uku uye ndakazviedza pane kamwe kamusikana kadiki kuti ndingoona ndinoziva ndakanyatsopiwa chaizvo marimwe zuro ndaive muchivakwa zvino vakanga vakamira ipapo zasi kuno kwakweka meidi zvino ndakaenda zasi ikoko kuti nditenge girosari zvino saka isu mudzimai neni taive imomo zvino maiva nekamusikana kadiki diki kakanga kasina kupfuura ingaita mwedzi gumi nemisere yekuberekwa uye kaiva kakamira ipapo hako kachiimba dingle bells dingle bells zvino ndakati kari panoiswa vana unoziva kagere kumashure kwetirori diki ndikati uri kutsvaga Santa Claus here kakati ndibaba vangu changamiri ndakati mwoyo wako mudiki uropafadzwe mudiwa une uchenjeri zvino heunoii chinhu chaicho chakaoma shamwari zvino mune izvi zvino ndichavhara igwaro rakanakisa asi rakaoma kune munhu wese anotaridzika sekudaro zvino rakanamira pandiri kwemakore nemakore uye nenyasha dzamwari zvino mudzimai wangu anokosha akagara kumashure uko chaiko zvino paanzwa kuti ndanga ndine mubvunzo iwowo masikati ano ati bill unoupindura sei iwoyo akati ndakagara ndichinetseka nezvazvo pachangu akati handina kumbobvira ndakazvinzwisisa uye akati ndikati uya usiku huno mudiwa ndichaita nepandinogona napo nerubatsiro rwamwari hama branham ndapota tsanangurai vahebheru 6:4 kusvika kuna 6 ndiyo nguva imwe chete yazvakanyatsa munoona zvino munofanira kutarisa pano pakutenda kwedu nyasha chengetedzo yevatendi kutsungirira kwevatsvene kutsungirira kuwaro kwevatsvene vahebheru chitsauko 6:4 kusvika 6 zvino pazvinongosvika pakuti kupedza izvi zvino ndinotarira kuti mwari vachandibatsira kuti ndinyatsozvijekesa kwamuri ndine urombo ndine mharidzo yangu yemanheru pamwe ndichaparidza chinhu chimwe chete mangwanani pa pashumiro zvadaro ndichave ndichienda zvino ichi ndicho chinonyatsobaya chaicho maona zvino unofanira kutarisa zvinorangarirai tinotenda nokudzidzisa pachechi ino kuti hazvisi zvose zvinouya pano zvichidanidzira zvose zvinotaura nendimi zvose zvinokwazisana nemuparidzi zvine upenyu husingaperi asi tinotenda kana uine upenyu husingaperi kana mwari vakakupa upenyu husingaperi unahwo nekusingaperi maona nekuti tarisai kana zvisina kudaro jesu anowanikwa ari mudzidzisi wenhema muna mutsvene johani 5:24 akati uyo anonzwa mashoko angu nekutenda mune uyo akandituma ane upenyu husingaperi uye haazofi akauya pakutongwa asi apfuura kubva murufu achienda kuupenyu zvino pikisana naye vose vandakapiwa nababa hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vamukweva ndiri kutora kubva parugwaro vose vanouya hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva kutanga uye vose vandakapiwa nababa vangu vachauya kwandiri maona uye vose vanouya kwandiri ndichavapa upenyu husingaperi mutsvene johani 6 uye ndichamumutsa nemazuva ekupedzisira ndiwo mashoko ake zvinotarisai kana ndikada kudzokera kuna vaefeso chitsauko 1 pauro achiparidza zvino vakorinde mumwe nemumwe aiva nendimi nepisarema unocherechedza kuti mamwe machechi akanga asina dambudziko iroro haana zvaakambotaura pamusoro pazvo pane here paakambotaura nezvendimi chero papi muchechi yevaefeso muchechi yevaroma kwete vaive nendimi nezvose sezvaiva zvakaita vakorinde asi vaive nazvo vakazviisa muurongwa vakorinde vakanga vasingagoni kuzviisa muurongwa vaona asi pauro akaenda zasi ikoko akaisa chechi muurongwa zvino iye ndinotenda saora roberts akati mwari ndimwari vakanaka hamuzvitendi here izvozvo zvino munoti saka ko mapendekosti pane ndimi zvino hama Branham ndinofunga kuti vakawana mweya mutsvene chokwadi vakauwana zvakanaka sei tarisai munotenda here kuti ndimwari vakanaka Thomas akati pane imwe nguva munoziva ishe vamwe vose vakamutenda vakati oh tinoziva kuti ndewe mazviro kwazvo oh Thomas akati kwete kwete handizvitendi nzira yoga yandingazvitendi ndizotofanira kuwana humwe humbowo ndizotofanira kunyudza minwe yangu parutivi rwake uye nemumavanga ezvipikiri ari mumaoko ake ndimwari vakanaka vakati uya kuno Thomas hezvokaizvo oh Thomas akati zvino ndinotenda akati hongu Thomas mushure mekunge wandiona nekundinzwa nekuisa ruoko rwangu maoko ako murutivi rwangu wotenda asi mubayiro mukuru wakadini uchava kune avo vasina kumbobvira vakaona asi zvakadaro vachitenda ndimwari vakanaka anokupa chishuwo mwoyo wako eheka ngatingovatendei ndiko kurova kunoparadza Satani kana munhu akatora mwari pashoko ravo hama izvozvo zvinouraya Satani nguva dzose ndiko kurova kukuru uko Satani anogona kuwana kana munhu akatora mwari pashoko ravo hongu changamiri sezvandataura munhu haangararami zvoga Jesu humwe usiku asi shoko roga roga rinobuda zvinocherechedzai izvi zvino ndichatangira pandima yekutanga naizvozvo ngatisiyei nheyo yokutanga yedzidziso yakristu tipfuurire mberi pakukwaniswa zvino chinhu chekutanga chandinoda kuti muzive pauro ari kutaura naani pano vahebheri vanoti vahebheri pamusoro pebhuku ravahebheri ndizvozvo here majudha avo vakanga varamba jesu munogona imi kuzvibata zvino here ari kutaura kumajudha achivaratidza mumvuri wemurayiro uri mufananidzo wakristu zvinhu zvose zvekare mufananidzo wezvitsva zvino tarisai ngatisiyei nheyo yokutanga yedzidziso yakristu tipfuurire mberi pakukwaniswa zvino akanga ari kutaura kwavari pamusoro pedzidziso ngatiendei kunotaura pamusoro pezvinhu zvakakwaniswa zvino unokwaniswa muna mwari kana waiswa chisimbiso nemweya mutsvene kusvikira pazuva rerudzikinuro rwako uyo akaberekwa namwari Johani wokutanga haiti chivi nekuti haagoni kutadza nekuti mbeu yamwari inogara maari munhu akazadzwa nemweya mutsvene kwete anofunga kuti akazadzwa asi uyo akaberekwa nemweya wamwari haiti chivi nekuti mbeu yamwari iri maari uye haagoni kutadza maona bhaibheri rinodaro here saka hezvokaizvo uri kwete zvaunoita izvo zvacho kwete izvo zvinofungwa nenyika pamusoro pako ndeizvo zvinofungwa namwari pamusoro pako maona maona haugoni ko ndingava sei nemvumo yakanyorwa nameya weguta kuti ndinogona kumhanya mamaira makumi mana paawa muguta zvino wozoita chero mupurisa angandisunga handigoni ko ndingatadza sei ipo paine chipiriso cheropa pamberi pamwari nguva dzose apo vasingagoni kana kundiona ipo paine chinodzivisa pane pamberi pangu namwari nhoo yeropa nekuti takafa uye upenyu hwedu hwakavanzwa muna kristu kuburikidza namwari takasimbiswa nemweya mutsvene ko ungaite sei chero chinhu chakaipa pamberi pamwari kana tikatadza nebwoni vahebheru 10 mushure mekunge tagamuchira zivo yezvokwadi hakuchinazve chimwe chipiriso chechivi ima muno hazvigoneke maona kutadza nebwoni zvino ngatipfuurirei mberi tiverenge zvakanaka kukwaniswa tisingaisi zvinheyo yekutendeuka kubva pamabasa akafa uye kutenda kuna mwari nezvedzidziso dzerubhabhatidzo tuvika maoko nedzokumuka kwevakafa nekutongwa kusingaperi uye izvi tinozviita kana mwari achitendera zvino hepanoi apa pavaida kutangira kubva pandima 4 nekuti hazvigoneke kune avo vakambovhenekerwa pane imwe nguva uye vakaravira chipo chokudenga vakagoverwa mweya mutsvene uye vakaravira shoko rakanaka ramwari nemasimba enyika inouya kana vakazotsauka kuvavandudzazve zvakare kuti vatendeuke vachiona kuti vanozviroverazve mwanakomana wamwari patsva pamuchinjikwa uye vachimunyadzisa pachena zvino zvino izvozvo zvinoita sokunge nenzira yemaverengero amuri kuita ipapo kuti munhu anogona kugamuchira mweya mutsvene uye odzokera kumashure ogorasika. Asi hazvigoneke kuti azviite. Maona, haagoni kuzviita. Kana akazviita, Kristu akanyepa. Maona, hazvigoneke kune avo vakambojekerwa pane imwe nguva. Zvinotarisai apa, ari kutaura kuna ani? Ari kutaura kumaJudha vepamuganhu. Haana kutaura kuti munhu achinge akazadzwa nemweya mutsvene akati kana akaravira shoko ramwari. Zvinoregai ndizvipese mufananidzo kuitira kuti mugoona uye musazvipotsa. Zvino ari kunyora kumaJudha aya, vamwe vavo vatendi vekabanga. Maona, akati zvino tichasiya mabasa aya topfuurira kutaura pamusoro pekukwaniswa. Akati iye zvino tiri kutaura pamusoro perubhabhatidzo nerumuko rwevakafa uye nekuturika maoko nezvose, asi ngatipfuurirei mberi zvino kutaura nezvekukwaniswa. Zvino tichataura pamusoro pekuti kana wapinda mumweya mutsvene, zvinovanga uchitenderera mumusangano kwenguva refu, uye makaona vanhu ivavo vanogara varipo, havapindi kana kubuda. Vanoyemura mweya mutsvene, vanouya pano, uye pamweya mutsvene unoita chimwe chinhu. Zvino varume vanosimuka vachidanidzira vosvetuka-svetuka nezvazvo, asi havafi vakada kugamuchira pachavo. Kwete, kwete, maona. Uye vanoti, oh, hongu, zvakanaka. Oh, handizivi nezvazvo zvino. Maona, 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 vatendi vekabanga. Vari pedyo chaipo kusvikira, vanogona kuuravira, asi zvakadaro, havaugamuchiri. Maona, zvino, vanongogarira pedyo saizvozvo kwenguva refu, kusvikira mushure mechinguva, vanozoenda zvachose. Ndinogona kudana mazita evazhinji vaiva patabhanakeri, vakaita zvimwe chetezvo. Kutsauka nzira yose uchibva zvakare kuzvivandudza pachavo kuti vatendeuke. Hakuchina tendeuka kwavari. Vakangogumbura mweya kubva pavari. Vakange vari pedyo chaizvo kusvikira. Pano, kana mukavhura neni, hamusisina nguva, ndinoziva zvino. Asi kana mukavhura kuna Deuteronomio tsauko 1 moiverenga, munowana chimwe chimwe chete. Muchinyora pasi zvino Deuteronomio tsauko 1. Zvino mochitangira pandima 19 uye moverenga kusvika pane 26 Deuteronomio. Muchazoona zvinotarisai. Israeri yose, vanhu ivavo zvavanoita, vakauya kuKadesh Barnea. Oh, ndinoona chimwe chinhu. Tabhanakeri ino, nyika ino yechiPentecost, iri paKadesh Barnea iko zvino. Ndizvozvo chaizvo, hama nevo. Tiri paKadesh Barnea, pachigaro chekutonga chenyika. Yaiva chigaro chekutonga. Zvino vatsori vakabuda. Joshua akati pano, zvino ndakatumira vatsori, kana kuti Mozisi waro, ndakatumira vatsori 12, mumwe wekune, murume mumwe chete kubva mune rimwe nerimwe redzimba dzenyu. Ndakavatumira kunotsora nyika uye vagouya uchapupa. Ndizvozvo here? Zvino pavakadzoka, paiva nevapfumbamwe kubva mugumi nevaviri. Vakati, oh, inyika yakanaka, asi oh, imi, we, hatigone kuitora. Oh, ini zvangu, vaAmori variko, uye isu tinotaridzika semhashu takamira parutivi rwavo. Varume, pane zvombo, masvingo avo akakura. Oh, zvakanyanyisa. Nai, ndinoshuvira dai takafira hedu mhiri kuIjipita, pane kuti utiunze kunze kuno. Asi Kareb, Mudiki, Wakari naJoshua vakasvetukira ipapo, vakavanyararidza. Vakati, tinogona nekupfuurisa kuitora, hongu changamire, heunoi uyo wacho. Zvinotarisai, chii chakaitika? Kareb naJoshua vakaziva kuti Mwari vakavapa vimbiso yavo. Handina basa kuti zvakakura sei kuti zvidzivizo, zvakawanda sei, zvakareba kuenda mudenga sei, zvakakura sei, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Mwari vakataura kudaro, uye tinogona kuitora. Uye munoziva here kuti ndivo vaiva vanhu vaviri voga avo kubva pamamiriyoni maviri nehafu vaya vakayambukira munyika yacho, nekuti vakabatirira kutenda kwavo mune zvakataurwa naMwari kuva chokwadi. Amen. Tabhanakeri iye zvino yakamira paKadesh Barnea. Tarisai, vanhu vacho vakanga vari pedyo kwazvo kusvikira. Vakatoravira mazambiringa akabva munyika yacho, vakadya mazambiringa. Karabhi nevamwe pavakaenda mhiri vakadzoka nemazambiringa achiinda iwayo, akatema mamwe awo vakaadya. Oh, akanaka, asi hatigone kuzviita. Avo vakaravira basa rakanaka ramwari vakaravira mweya mutsvene vakaona kunaka kwawo vakauravira vakaravira shoko ramwari mazviona izvo here hapana kana mumwe vevarume ava hapana kana mumwe chete wavo akabvumidzwa kuyambukira mhiri vakapararira munyika mavo kuno uku murenje havana kuyambukira mhiri asi zvakadaro vaiva pedyo chaizvo kusvika pakutoiravira asi vasina nyasha dzakakwana nekutenda kuti vaitore ndizvo zvazviri zvino zvinoteererai kune munhu uyo mudikani anyora tsamba iyi ngatingoverengai ndima inotevera tarisai kweminindi chete tarisai pauro zvino ngativerengei yechi7 nekuti nyika inonwa mvura inosinayira pamusoro payo kazhinji uye inobereka miriwo nyama yeavo vanoirimira inowana maropafadzo kubva kuna mwari asi iyo inobereka minzwa nerukato inoraswa uye iri pedyo nekutukwa kuguma kwayo ndiko kupiswa zvino munoona here zvaanotaura zvino tarisai panga paine mubvunzo uyu pano zvino uye zvino tichavhara chinhu ichi chaida kundiuraya kwemakore ndakaenda kune mumwe musangano neimwe nguva uko vanhu vaitaura nendimi kumisha Waka, Indiana zvino ndiri pamberi peboka rangu makavanzwa vanhu ivavo makandinzwa ndichitaura nhoroondo yeupenyu hwangu uye pamusoro pemurume wechitema akati uyu ari pano uyu ari pano zvino ndakazvitaura asi zvimwe zvacho ndakaona varume vaviri vaiva mumwe aipa shoko mumwe wacho achiridudzira mumwe aipa shoko zvino mumwe wacho airidudzira zvino hama vaitaura chaizvoizvo izvi chete ndakafunga maiwe zvangu ndanga ndisati ndakamboona zvakadaro ndakati ndiri pakati pengirozi ndakafunga handisati ndakamboona chero chimwe mumwe aitaura uye mumwe wacho zvino ndakagara kumashure uko semuparidzi mudiki wakare iwe varume vari vaviri dzimwe nguva uye ndokukwazisa ruoko rwavo handina kumbobvira ndakaona varume vakadaro muupenyu hwangu vaitaura shoko zvino mumwe airidudzira zvino ini zvangu ini zvangu zvakanga zvakanaka kwazvo mumwe aitaura uye mumwe aidudzira vose zvino vaichena kuti mbuu pavaisimudza maoko avo ndakafunga ohoho ini zvangu ini zvangu ko ndakambenge ndiripiko upenyu hwangu hwose izvi ndizvo chaizvo ndakati ini zvangu mapendekosti zvavari ndizvo chaizvo ndizvozvo chaizvo handina kumboona zvizhinji asi vakanga vari zasi mukati imomo uku pamwe madzimai mashoma vakatumwa kune imwe nzvimbo zvino vaimbenge vachikakavadzana uye mumwe achidana mumwe kuti chikwere chemagora uye munoziva zvakangodaro vachiita sevanokakavadzana kwete kuva ndakakusaremekedza madzimai zvino kana hapana asi kungo zvakanga zvakaderera kana mumwe wenyu munorangarira hama Graham maiva mukomana mudiki panguva iyoyo uye saka ndizvo zvazvaiva zvino ndakazviteerera ndikafunga oo ini zvangu ndasangana nengirozi rimwe zuva ndichiuya ndichipota nepakona yemba ringaita zuva rechipiri ndakasangana nemumwe wevarume vacho ndakati makadii changamire akati tiripo makadiniwo akati uri ko zita renyu ndiani zvino ndikati Branham akati munobva kupi kuno here zvino ndikati kwete ndinobva kujeffersonville akati saka zvakanaka muri mupendekosti here ndikati kwete changamire handisi ndikati handingogamuchire nzira yechipendekosti yekugamuchira nayo mweya mutsvene ndakadaro zvisinei ndakati ndiri pano kuzodzidza akati saka zvakanakisa kwazvo zvino ndichitaura naye ndichibata mweya wake semudzimai patsini aiva mukristu wechokwadi hama ndinoreva aifamba zvakanaka chaizvo aive akanaka zvino imi mose vangani vakambova mumisangano yangu uye vachiona zvinhu izvozvo zvichiitika muri kuona zvino murume akanga akanaka zvakakwana saka zvino ndakafunga apo ini zvangu zvakaisvonaka sei kungada kuita semanheru iwayo masikati neimwe nguva ndakasangana nemumwe wacho ndikati makadii changamire akati tiripo makadiniwo zita renyu ndiani zvino ndakamuudza uye akati maka muri mupendekosti here ndikati kwete changamire handisi chaizvoizvo mupendekosti handifungidziri ndikati ndingori kumusoro kuno kuzodzidza akati ndikati akati makamboona here mweya mutsvene ndikati ini handizivi ndakati maererano nezvamakawana mose ndinofungidzira kuti handina zvino akati makambotaura nendimi here ndikati kwete changamire akati saka hamuna kumbouwana zvino ndakati zvakanaka ndinofungidzira kuti ndizvozvo ndikati handizivi ndave ndiri kungoparidza kwemakore anenge maviri kana mashoma uye ndakati handizivi zvakanyanya nezvavo ndikati pamwe handizivi ndakati handigoni kunzwisisa nemhaka yei ndaiedza kurama ndakamubata ipapo maona kuti ndizvibata zvino pandakadaro kana ndakambosangana nemunyengeri yepano paiva nemumwe wavo mudzimai wake aiva nebvudzi dema uye aigara nemukadzi aiva ane bvudzi rakaita sejena aine vana vaviri naye achitaura nendimi achidzidudzira zvakakwana chaizvo sezvazvingava zvino ndakati zvino ishe zviiko zvandapinda mazviri kubva pakuvangirozi handina kuziva zvandakanga ndapinda mazviri ndakati ndinotenda zvepamavambo zvinofanira kuva zviri bhaibheri zvinofanira kuva zviri izvo pane chimwe chinhu chakatsvema pane imwe nzvimbo ishe zvingagova saizvozvo sei ndakaenda kumusangano usiku ihwohwo zvino mweya iwoyo waidonha zvino hama waitogona kutounzwa kuti waiva mweya mutsvene waungutyangamire kana dai wainge usiriwo wakapupurirana nemweya wangu kuti waiva mweya mutsvene zvino ndaingova ndiri muparidzi wechidiki uye ndisingazivi zvizhinji pamusoro pekunzvera mweya asi ndaiva ndakagara ipapo uye ndinoziva ivo mwari vacho vakandiponesa aiva manzwiro mamwe chete ndakanzwa sekunge ndaienda ndichipfuura nemudenga rechivakwa aive manzwiro anoshamisa kwazvo muchivakwa imomo zvino ndakafunga vangaita chiuru nemazana mashanu vavo ipapo zvino ndakafunga ini zvangu ini zvangu mapoka maviri kana matatu avo vakanga vasangana pamwe chete zvino ndakafunga nhai ini zvangu zvingagova saizvozvo sei zvino mweya mukuru iwoyo uri muchivakwa ichocho uchidonha saizvozvo zvino pano tarisai izvi zvichiitika kumusoro uku machinda iwayo vachitaura nendimi vachidudzira vachipa shoko zvakakwana chaizvo asi mumwe wavo ari munyengeri nemumwe wacho ari munhu wamwari chaiye zvino ndakafunga kuti zvinoka ndanyatsovhiringika chaizvo handichaziva zvokuita saka pakarepo mushure mazvo shamwari yangu yakanaka hama Davis munoziva akatanga kutaura ndaiva chidhori chitoi chemusikana munoziva uye saka ndaiva mujaya uye saka ini vakatanga kundinyomba nekungoenderera mberi sekuita dambe neni zvino taiva nekadiki uye amai vangu nesu tose taiita misangano neiki munzvimbo dzakasiyana-siyana tambanakeri yakanga isati yavapo panguva iyoyo uye taiita misangano nediki munzvimbo dzakasiyana-siyana zvino pakupedzisira rimwe zuva mushure mekunge tabhanakeri yavako makore mazhinji akatevera ndakaenda kumusoro kwegreensmill kubako rangu kunonamata nekuti hama Davis vakanga vataura zvinhu zvakashata kwazvo pamusoro pangu mubepa ravo ndaivada ndakanga ndisingadi chimwe chinhu kuti chiitike zvino ndakaenda kumusoro ikoko kunovanamatira zvino ndakaenda kumusoro ikoko ndikapinda mubako ndakagara imomo kwemazuva angaita maviri nezvino ndikati ishe varegererei vanga vasingarevi kudaro uye ndakafunga munoziva ndakangoerekana ndafunga pamusoro perimwe gwaro zvino ndakabuda panze saka paiva nedanda danda iroro richakarara ipapo ndaiva ndakarigarira kasiri kare zasi kwegomo uye rakarara rakachinjika kamwe kanzira kadiki kanouya kachibva kune karukova zvino ndakagarira danda ndakatarisa kumakomo kure kumashure shure uku ndikagadzika bhaibheri rangu pasi kudai ndikafunga munoziva ndakanga ndiri kufunga pamusoro pegwaro mupfuri wemhangura akandiitira zvakaipa zvizhinji uye akataura zvinhu munoziva ndakafunga ndinotenda ndichangoriverenga ndakavhura bhaibheri zvino ndikati saka ndakapukuta kumeso kwangu zvino mhepo yakavhuvhuta ikarivhura kuna vahebheru 6 zvakanaka ndakati hapasipo pariri zvino ndakarigadzika zvakare sekudai zvino mhepo yakavhuvhuta zvakare ikarivhura ipapo zvakare uye ndikati zvino zvinoshamisa mhepo ichirifuridza ndichidzokera pakare ipapo saizvozvo saka ndakafunga saka ndinotenda ndichariverenga zvino rakati nekuti hazvigoneke kune avo vakambovhenekerwa pane imwe nguva vakagoverwa mweya mutsvene uye vakaravira shoko ramwari uye nechinhu chenyika inouya ndakafunga saka handisi kuona chinhu naro ndakariverenga ndichidzika nechitsauko chose hapana zviri mariri ndikati saka zvino ndinozvigadzirisa izvozvo zvino ndakazviona sekudai uye ndikadzokera ipapo zvakare zvino ndakarisimudza uye ndikafunga saka chimbori chii ichocho ndakaramba ndichiriverenga nekuriverenga ndikati zvino handisi kukwanisa kunzwisisa ndikabva ndaramba zvino ndakaverenga ndichidzika hazvigoneke kune vakambovhenekerwa pane imwe nguva ndikadzika pane nzvimbo iyi parakati uye nyika inonwa mvura inotsinaya pamusoro payo kazhinji kuti igobereka muriwo nyama kwavari avo vanorima inowana maropafadzo anobva kuna mwari asi iyo inobereka minzwa nerukato inoraswa uye pedyo nekutukwa. Kutongwa kwayo ndiko kupiswa. Ndakati handizivi kuti zvinorevei. Ndaingu zvino ndakanga ndisingafungi pamusoro pechimwe chinhu kumusoro ikoko. Ndichingofunga izvozvo uye pakarepo pandaiva ndakagara ipapo ndakafunga kuti Ishe vachandipa chiratidzo chaHama Davis nevamwe zasi uko. Zvino ndaiva ndakagara ipapo ndakatarisa ndikaona chimwe chinhu chichitenderera. Mhiri kweJehovha yaiva pamberi pangu. Zvino yaiva nyika yaitenderera. Zvino ndakaona yapwanywa kwose zvichingoita sekunge yaiva yakarimwa kwese. Zvino mumwe murume akaenda nechimwe chinhu chikuru guru pamberi pake chakazara nembeu. Zvino aikusha mbeu kwese hako munyika yose achienda. Zvino akaenda ndokupoterera seri kunoperera nyika. Zvino ndaive ndisamuoni. Zvino achingobva uye ndisamuoni ipano pakauya mumwe murume aitaridzika seari kuverevedza. Akapfeka nguo nhema achitenderera kwese kwese sekudai achidai achikanda mbeu dzakaipa. Zvino ndakazvitarisa. Zvino nyika yakaramba ichitenderera. Mushure mechinguva gorosi rakabuda. Zvino gorosi parakabuda kubva ipapo pakabuda rukato nesora rinobaya neminzwa nesora rinonhuhwa nezvose zvichikura. Masora anobuda mukaka nezvose zvichikurira mugorosi. Zvino zvose zvaikura pamwe chete. Zvino kwakazova nekusanaya kwemvura kwakaipa chaizvo. Zvino gorosi diki rakanga rakadonhedza musoro waro sekudai uye karukato nesora rinobaya minzwa zvainge zvakadonhedza musoro wazvo. Sora roga roga raingoti zvichingofema sekudaro waitogona kuanzwa uye aidanira mvura inonaya, mvura inonaya. Zvino mushure mechinguva pakazoya gore guru kwazvo. Zvino mvura yakanaya zvine simba. Zvino payakanaya pamusoro ipapo gorosi riya rakasvetuka rikatanga kutanidzira kubwinya. Hareruya, Ishe ngavarumbidzwe. Sora diki rinonhuhwa rakasvetuka mudenga rikadanidzira kuti kubwinya. Ishe ngavarumbidzwe. Hareruya, minzwa nezvose zvichitamba nemunda wose zvichidanidzira kubwinya. Hareruya, Ishe ngavarumbidzwe. Zvino ndakati handisi kuzvinzwisisa chiratidzo chakandisiya. Ndakabva ndadzokera paya zvakare rukato rwasvika pakuraswa. Ndakabva ndazvinzwisisa. Jesu akati mvura inonaya pane vakarurama nevasina kururama. Munhu anogona kugara mumusangano, anogona kutaura nendimi, anogona kudanidzira ozvibata sevamwe vose vane mweya mutsvene wechokwadi. Asi zvakadaro asiri muumambo hwaMwari. Ndizvozvo chaizvo Jesu haana here kuti vazhinji vachamira pazuva iroro vachiti Ishe handina here kudzinga madhimoni muzita renyu, handina here kuprofita kuparidza muzita renyu, handina here kuita mabasa akawanda muzita renyu. Jesu akati ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama, handina kumbobvira. Ndakakuzivai, munoti kudini nazvo? Hezvinoi chaizvo zvazvinoreva pano. Maona, vakaravira mvura inonaya yakanaka inobva kudenga. Asi pakutanga kwacho vakanga vakatsveyama. Pakutanga kwacho donzvo ravo rakanga risina kunaka. Zvinangwa zvavo zvakanga zvisina kunaka. Izvozvo haugoni kuziva. Munodzira pagoo. Akati ndiende here kunozvidzura zvose? Akati rega zvikure pamwe chete uye pazuva iroro minzwa iyi nesora rinobaya zvichapiswa pamwe chete uye gorosi richaenda mudura. Zvino uchaziva sei kuti munzwa ndeupi, kana kuti sora rinobaya nderipi, kana kuti gorosi nderipi? Nezvibereko zvavo muchavaziva. Maona hama hanzvadzi, muti wakanaka haugoni kubereka muchero wakaipa. Hazvina basa. Pane imwe nzvimbo mberi kwenzira zvichakuwana chete. Saka imi mukutsvaga rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndinofara chero uyo akazvinyora. Maona, zvino vatendi vekabanga kumashure ikoko vaitova navo vakadzingiswa. Nekudzingiswa kwavo vakaenda kunyika iyo Mwari vakavimbisa kumucheto kwayo chaiko. Vanhu vazhinji vanosvika pamucheto iwoyo vanofamba kusvika parubhabhatidzo rwemweya mutsvene chaipo obva arwuramba. Haadi kuzvisiya. Anofamba kusvika parubhabhatidzo rwegwaro chairwo muzita raJesu Kristu obva afuratira nekurwuramba kuitira kuti arege kurwona. Hakuna kana rugwaro rumwe chete mubhaibheri rose apo chero munhu akambobhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Hamuna kana rugwaro rumwe chete. Cheche Katoriki ndiyo yakazvitanga zvikabuda muna Luther zvichidzika muna Wesley uye zvafamba neMose kusvika pano. Ndizvozvo chaizvo. Asi urongwa hwemagwaro izita raIshe Jesu Kristu ndirwo rubhabhatidzo rwechiapostora Aungaiti izozo uramba uri musangano. Ndizozo chaizo. Zino, munoona here zvinhu izvozvo, rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, zvipo zvemweya, zvinhu izvo Mwari vanounza. Zvibereko zvemweya, rudo, mufaro, kutsungirira. Oh, unoti, asi, hama Branham, Mwari varopafadzwa, ndinotsungirira, zvinotaridzika sekudaro. Ndakaenda kumusoro kuOhio, pano, kasirikari, zvino mumwe munhu akandibvunza, akanyora tsamba dzasi kuno, akandibvunza, kana ndaibhabhatidza vanhu. Muzita raJesu Kristu. Handina kumbobvira, ndakataura shoko. Vakazoziva zvakadaro. Uye vashumiri gumi nevatanhatu vataishandirana pamwe navo vakaenda ndiko kutsungirira. Handizvo here? Kutsungirira runako. Kuzvityora, unyoro, mwoyo murefu, uye mweya mutsvene. Maona? Oh, ama hanzvadzi, tiri paKadesh Barnea, muri kuravira zvino. Usiku hwapfuura, mweya mutsvene wakadonha pamusoro pedu, ukapinda matiri, semhepo inovhuvhuta, wakagara pamusoro pevazhinji venyu. Nhasi, vashumiri vanga vachishanyira dzimba pano neapo, vachiturika maoko, nekunamatira avo vari kutsvaga mweya mutsvene. Musatore chinotsivanisa, musatore imwe mhando yeruzha, musatore imwe mhando yemamwe manyawi, iwe mira ipapo kusvikira Mwari, vakuumba, nekukuita chisikwa chitsva, vakuita munhu mutsva, uri kuuravira zvino. Kungouravira, asi rega njiva ikutungamirire kutafura chaiko zvino. Zvino gwayana nenjiva zvakagara pamwe chete zvikadya pamabiko nekusingaperi pashoko raMwari. Nekuti richamira pasisina denga nenyika, shoko raMwari rinogara riripo. Ichokwadi, ndapota musafunga kuti ndinopfuurira mwero. Kana ndanga ndakadaro, handireve kuva saizvozvo. Kana ini ndinovimba kuti ndapindura mibvunzo iyi, ndazviita nekuziva kwangu kwose. Uye naizvozvo, muna vaHebheru 6, kana mukaona, Pauro ari kutaura nevaHebheru, vaiti, saka, chaenda pamwe chete newe kusvika pakadai. Vanouya, muri kuona, akati, zvino mune, avo vanouya, uye vakaravira. Ndangweri kana ndatarisa kumashure muchivako, kukuratidzai umboo hwaMwari vanorarama. Ndinovimba kuti handizoisi munhu uyu pachena. Ndakauya ndichibva kumusangano kasirikari, ndikauya pano, ndikakuzivisai kuti imwe shamwari yakanaka, shamwari yangu yepedyo, muvhimi pamwe neni, murume akagara akanaka kwandiri, murume akamboya kuchechi kwangu, uye aiva hama yangu. Ndaimudana kuti Basti, zita rake rinonzi Everett Rogers, aigara kuMilltown. Vangani vanondirangarira ichiuya pano kuzozvizivisa ainge akarara kuno muchipatara. Vanachiremba vakamuoperata vakamuvhura, uye aive akazara kwazvo nekenza. Vakangomusona pakare, vakati achabva atanga kuderera. Mumavhiki mashoma anenge afa, ndizvo zvoga zvinenge zvavapo. Anenge atopera, ndizvo zvoga. Munorangarira here pandakamunamatira pano papuratifomu? Ndakamunamatira, ndakadzika zasi ikoko, ndikapinda mukamuri, chimwe chinhu chichidya mumwoyo mangu. Ndakapinda mukamuri, zvino ndichangoburitsa munhu wose kuitira kuti ndigone hama Everett, vainge vakarara ipapo. Uye mucharangarira izvi, ndakapinda ndikati, hama Basti, ndaivadana kuti Basti, kare kare tichiri kuita misangano muchivakwa chine denga chete zasi uko, vose maMethodist vari seri uko pachikomo geti, mumwe wavo achiverevedza achiuyako vaidongorera nepachivakwa chemazambiringa kuti vaone zvandaizotaura. Uye nezvakadaro, vachitya kuti chechi yeMethodist yaizovadzinga. Uye ipapo ndakaenda ndikava nechiratidzo ikoko. Zvino ndakaona nyama yakaunganidzwa mumugomo. Ndakabata chitsama chehove ndikadzisungirira. Ndokudzisungirira, ndokudzisungirira patambo idzi. Zvino ndikasunga tambo dzacho. Zvino pandakatarisa, zvino zvaiva zvose muchiratidzo. Ndakanga ndasiya boka revanhu vakamira pasi pechivako chine denga chete usiku ihwohwo. Ndikaenda pamusoro pechikomo kwahama Right. Zvino havana kana kukwanisa kundiwana mangwanani akatevera. Ndakati, pasave nemumwe wenyu. Ndichakamira ipapo ndichiparidza, chiedza chiya chakabva chauya, shongwe yemoto iya yakarembera pano chaipo pamberi pangu ikati, ibva pano uende kumasango, ndichataura newe. Raiva zuva rimwe chete, zuva raitevera, pavakandiona pamusoro pechikomo. Zvino ndainge ndiri kumusoro ikoko, ndakaviga motokari yangu mumasoro. Ndaiva pamusoro pegomo ndichinamata usiku hwose nezuva rose raitevera. Vamwe vavo vakauya ikoko, vakawana motokari, vakakwira ikoko. Ndiro raiva zuva iro hama Graham Snelling pano vakagamuchira mweya mutsvene nekudanwa mushumiro. Kumusoro ikoko, pajinga rechikomo, pandaiva ndakararapo, zvino vakandiudza zvinhu zvakasiyana-siyana zvokuita nenhaurirano yatakanga tamboita tiri pamwe chete vakapa chiratidzo chekuona hole idzi dzakasungwa vakati iyi ndiyo chechi yako yeku Milltown zvino ina kana shanu dzadzo dzakadonhera pasi ndikati ndiani uyu zvikanzi mumwe wavo ndiguy spencer nemudzimai wake mumwe wacho ndemumwe spencer apo uye newavo zvino vakataura avo vakasiyana-siyana vachadonha ndakavaudza ndikati pasava nemumwe wenyu anodya mudzimai wangu neni takanga tisati zvakaitika tisati taroorana zvino akaenda kumba kunogara usiku hwose nahanzvadzi spencer mudzimai akanaka kwazvo murume akanaka guy spencer anongori murume akangonaka seuyo akamirira mushangu yedehwe zvino iye akaenda zasi ikoko uye opal akati zvino tarisa kuna midha akati zvino midha ndichotenda hamabeu akati asi kana opal ava nenzara anofanira kudya hamu nemazai saka ndokuenda necheuko kunofuraya hamu yake nemazai ndokugara pasi kuti azvidye ndokutanga kuisa munamato uye akakotamira pamusoro tafura achichema haana kuzvibata zvino vakauya kuzovhima zvino pamusoro ipapo pagomo zuva iroro vakandiudza chaizvo zvaizoitika vakati ava vachaenda uye zvakare ava vachaenda asi vaiva nemurwi mukuru wenyama yemugaba vakati chengeta iyi kuti uzoishandisa kumberi kuitira vanhu vekumilltown zvino humwe usiku pandakanzwa hama crich vainge vakagara pano usiku hwapfuura handisi hama crich muri muno here usiku huno hama crich pavakauya kwandiri vakandidana nehanzvadzi crich vachichema baba vavo vainge vakarara ipapo vakati hama bill musavaudze vari kufa vakati vadyiwa nekenza vana chiremba vakavavhura zvino vakangozara nekenza zvekuzara zviye nawill hall zvino mose munomurangarira apo chiremba mumwe chete akamuvhura uye aive akazara kwazvo nekenza ndakatanga kuenda kunovhima tsindi mangwanani iwayo zvino ndakaona maapurosi akarembera mukamuri munorangarira nyaya iyoyo yaizvozvo zvino hepanoi murume wacho ari kurarama nhasi atove makore akawanda apfuura ivo nahama bast vaiva shamwari zvino ndakaenda zasi kuchipatara chipatara chitsva ndakanganwa kuti vanochidana kuti chii kunze uku kunew albany chipatara chitsva zvino ndakaenda kunze ikoko kunoona basti zvino pandakapinda mukamuri ndakati hama basti vakati hama bell vakabata ruoko rwangu nekwaziso iya huru yakare mhare yemuhondo yekutanga yepasi rose kwete kuzvitaura muupo hwavo asi nemwoyo wakanaka kwazvo sewa wakamborova uri mushati yebhuruu yakare vakabata ruoko rwangu ndakambova mumba mavo ndikadya mumba mavo ndikarara mumba mavo sekunge ndaiva munin'ina wavo vana vavo nevose tinongoita kunge hama dzeropa murume akanaka zvino ivo asi havana kufamba nashe zvakadzika ivo ndakavabhabhatidza muzita rajesu kristu asi zuva iroro apo muparidzi wemethodist akati chero munhu akabhabhatidzwa muzita rajesu kristu buda kubva mutendi mangu zvaiva zvakanaka george wright nevamwe vakabuda masikati iwayo ndakaenda zasi kunobhabhatidza muzita rajesu kristu patottenford ungano yake yose yakapinda mumvura ikabhabhatidzwa muzita rajesu kristu saka ndakangoenderera mberi zvakanga zvakanaka mwari kana vari kurutivi rwako ndiani angapesane newe handitombozivi kuti murume iyeye akaenda kupi kuti chii chakaitika kwaari zvisinei ndakafamba ndichipinda muchipatara heunoi bhasto akarara apo akazara nekenza vana chiremba havana kana havana chavakaita asi vakangomusoneredza pakarezve basti akati kwandiri akati hama bill izvi zvine chinangwa chimwe chinhu chaitika ndakati hongu basti ndakatanga kunzwa mweya uya semhepo iya inovhuvhuta yandanga ndichitaura nezvayo munoziva uchipinda akati andakafamba ndichipinda imomo vaiva nemuraraungu mukona iyoyo wakamira mukona iyoyo muraraungu isungano sungano yamwari mwari vakaita sungano neni pagomo zuva iroro ndakaisa maoko angu pamusoro pahama basti ndikavanamatira vana chiremba ndokuti vachaenda vachipera vachadzikira hapana chimwe chekuita vachange vafa mumazuva mashoma chete zvino basti rogers ava mavhiki nemavhiki nemavhiki apfuura zvino basti rogers akagara kumashure chaiko uko muchechi usiku huno aine utano uye akasimba sezvandakambomuona achitaridzika muupenyu hwangu simukai hama basti hevanoi avo ngatipei mwari rumbidzo munhu wose
baptized with the Holy Ghost and power for service came. Amen. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ngati rwimbei. Bangani, bari mumwe wavo. Simudzai maoko enyu. Oh, ini zvangu. Oh, ndinofara sei kuti ndiri mumwe wavo.
Gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Zvino tichiimba chorus iyoyo zvakare, ndinoda kuti mumwe nemumwe wenyu atendeuke, akwazisane maoko nemumwe munhu ari pedyo nemi, uye moti, uri mumwe wavo here? Maona, zvakanaka. Ndinoziva kuti muri, hama Nevo, ndinoziva kuti muri, hama Caps, ndinoziva kuti muri, ndinoziva kuti muri. Haufari heri kuti uri mumwe wavo. Vangani vanoda kuva mumwe. Simudza ruoko rwako. Zvakanaka. Zvino, ndiri kuzokuimbirai urwu.
Then come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, tis burning now down in my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad.
Nurangarira zvakataurwa nemusikana mudiki kuna Petro. Hamusi here munhu wavo? Ndinofara kwazvo. Hausi here? Munoziva, Petro akati nezuva rePentecost. Izvi ndizvo zviya zvino ndakagara ndichiti kana izvi zvisiri zviya ndinofara kuti ndine izvi ndakamirira zviya kuti zviuye ndizvozvo ndinofara neizvi izvi hazvisi kufadza kwazvo here kugara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu tichiyanana nemweya tichiyanana pamusoro peshoko tichitaura pamusoro pezvinhu zvakanaka zvichauya zvakanaka kwazvo ndinofara kwazvo kuzviziva izvozvo hamudarowo here haufari here kuti uri mukristu haufari here nekuti zvivi zvako zviri pasi peropa achange achiuya nerimwe ramazuva uye tichange tichienda naye zvinofunga kuchembera kwose kuchadonha kubva matiri urwere hwose kutambudzika kwose upenyu hwose hunofa huchashanduka o ini zvangu ndinongogona kufunga nezvehama dzinodikanwa dzakare dzakambomira pano ndinorangarira vangani vanorangarira Rabbi Lawson ini zvangu vazhinji venyu ndiri kuvaona vachiturika mudonzvo wakare ipo pano zvino ndainge ndakagara kumashure uku vaiimba rwiyo urwu rudiki mira zvishomanani Teddy ama ndichaedza ndione kana ndikagona kubata chuni yacho handizivi ndakamirirwa namangwanani ane mufaro uko masuo eparera anozaruka zvizere uye kana ndayambuka mupata uyu wekusuwa ndichazorora kune rimwe divi rimwe zuva kure uko kusingasvikwe neupenyu hunofa rimwe zuva mwari voga vanoziva kuti ndekupi uye rini mavhiri eupenyu hunofa ose achamira zvino ndichaenda kunogara pachikomo cheziyoni hongu mavhiri madiki aya ari kutenderera matiri kuona kuravira manzwiro ekubata kuduwidza nekunzwa ungwa diki idzi nemavhiri ari kutenderera muupenyu huno hunofa rimwe zuva achamira zvino ini pachangu nemi tichaenda kunogara pachikomo cheziyoni ndinozvida izvozvo haudaro here kuziva kuti tine gutsikano yakaropafadzwa zvakanaka vangani vanoziva rwiyo rwedu rwakare rwekubhabhatidza zvino ticharwuchinja ngatitori rwiyo rwedu rwekuparadzana tora zita rajesu pamwe newe mwana wekusuwa nenhamo richakupa mufaro nekunyaradzwa ritore kwese kwaunoenda tora zita rajesu pamwe newe ungozviita izvozvi uchienda zvakanaka tose pamwe chete zvino musakanganwe na 8 o'clock mangwanani makadhi ekunamatirwa achapiwa kuitira musangano musangano uchatanga na9:30 ndichange ndichiparidza na10 shumiro yekunamatira vanorwara ichatanga kuma11 o'clock mangwana masikati mangwana manheru kuchava nemharidzo yekuvhangera kutabhanakeri zvino mangwana husiku imi mose makatendeuka zvivi zvenyu zvose asi musina kubvira makabhabhatidzwa pachave chidziva chichange chakazaruka tichange tichibhabhatidza vanhu muzita raishe Jesu Kristu munhu wese pamwe chete zvino apo tichiimba neizwi redu repamusorosoro hama basti hamuzivi kufara kwandiri kuita uye nekutenda mwari munoziva vakaenda kwachiremba zvino vanorudza kuti chiremba akavatarisa uye akangoshaya chekufunga haana kutenda kuti akanga ari muchinda mumwe chete iyeye hachisi chakavanzika icho mwari vanogona kuita hazvina kunaka here zvakanaka ranidzirei zvakanaka ndinodzorera shumiro zvino kumufudzi vachange vaine mamwe mashoko kana vachataura kuti mumwe munhu atiparadzanisa chero chiri mupfungwa dzavo